Mangwanani akanaka shamwari, ngatirambei takamira kwekanguva.
Dear God,
Mwari vanodikanwa, apo isu mukupishana nekumhanyidzana kuno kweupenyu, tambomira kwenguva dzinoshoma dzinotevera, kana awa chero zvaingava iyo yamatipa kuti tipe kurumbidza nembiri kwamuri kuti tiparidze shoko renyu kukuzivai zviri nani. Ndosaka taungana mangwanani ano. Tinokutendai Mwari nekuti pane vanhu vakagadzirira uye vachigadzirira pachavo kuuya kuzoteerera zvisinei nemamiriro ezvinhu nenguva uye iyo yatinorarama mairi vachiri kutenda uye tinokutendai nekuda kwavo. Mwari, tinotenda kwazvo kwamuri nekuda kwesimba renyu guru rekupodza vimbiso dzeshoko renyu. Mwoyo yedu inotsva zvakadini apo patinonzwa zvapupu izvi. Mhando dzose dzekutambudzwa idzo dzakaunzwa vanakomana vevanhu, imi nenyasha dzenyu nesimba pamwe nevimbiso yenyu zvakavapodza uye vari pano vachipupura vachipa kurumbidza kuna Mwari. Tinokutendai nekuda kweizvi. Uye zvino dai isu nhasi tanzwa mharidzo iyo yamakatipa yenguva ino apo patiri kuverenga mushoko renyu, dai mukapa kwatiri chirevo cheizvo zvatinoverenga. Regai kuda kwenyu kuitwe mune zvinhu zvese nekuti tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Garai henyu pasi. Iwo mukana wakanaka kuva pano mangwanani ano. Ndiri kufara kwazvo nekuda kwenyu mese uye hama Wood, hama Roy Robertson nedzimwe hama dzakawanda vakashanda zvakatendeka mazuva maviri apfuura kuti pave nekufefetedzwa muchivakwa chino kuitira chinangwa ichi. Nekuti svondo yapfuura vakaona kuti makatambudzika zvakadini. Uye vaiva nekamari muhomu yechechi, zvino ivo vakaenda kunoshanda uye vakaisa kuti ishande kuti mugare makasununguka nemari yamakaisa mumupiro kwokuti apo munogona kugara moteerera kumharidzo. Muri kutonhorera zvakawedzera nhasi pane zvamaive ipapo. Saka tinotenda kuna Mwari nekwamuri vanhu nekuda kweuyu mukana. Ndinofara hama Roy Borders ivo vanga vachida kuita sekugara kumashure chaiko mangwanani ano, uye ini ndavaudza kuti vatore chigaro chavo uye vagare kuno pamwe nevashumiri ava. Asi havana kuzviita. Sekuziva kwenyu mese, hama Borders vanotimiririra mumunda wekuvhangera. Tinofara kwazvo kuva nehama Borders muno pamwe nevamwe vashumiri vakawanda neshamwari. Mukati mevhiki ndange ndichifunga ndikati kana ndichinge ndasvika zasi uku svondo ndichacherechedza mushumiri wese. Munhu wese zvadaro kana uchinge wasvika pano unenge wakabatikana zvakanyanya mumharidzo kusvikira unongokanganwa zvinhu zvose otse izvo zvazvaive. Zvino ndinofanira kudzokera kuArizona. Ndinofanira kudzokera muvhuro unotevera kwevhiki kudzokera kuTucson kuendesa vana ikoko kuitira chikoro. Zvino ndiri kuzodzoka ipapo mushure maizvozvo, uye mudzimai anofanira kunge ave ikoko kare kuti atange kunyoresa vana mavhiki maviri chikoro chisati chatanga. Uye ini zvadaro ndiri kuzodzoka kwechinguva kuno. Uye zvino ino inguva yangu yekuzorora. Sekuziva kwamunoita, ndakaparidza kubva zvita, mbira, ukadzi, kurume, kubvumbi, chivabvu, chikumi nachikunguru. Zvino kana Mwari vachida uye pasina kumwe kwandinodanirwa kwakatsaurwa, uno ndiwo mwaka wandinotora zororo rangu nenguva yangu yeholidhe. Ndinoenda kunovhima. Uye ini zvino kana Ishe vakandidana nechimwewo chinhu, zvinhu izvozvo zvinenge zvichisina basa. Mwari ndivo vanogara vari pekutanga, uye ndinoda kuti vari pekutanga, uye imi munoda kuti vave pekutanga. Asi zvadaro kana pasina kumwewo kudanwa uye kuti kuri kuda kwavo, ndizvo zvandiri kuzoita zvino kwemwedzi mishoma inotevera kuenda kunovhima. Zvino kuti ndizvizorodze ndi hamucherechedzi, nyika haizombofi yakaziva izvi zvandinofanira kupfuura nemazviri maona. Uye kunongova kumanikidzwa kwakakura. Ndosaka Ishe vakaudza vadzidzi vavo apo pavakanga vachifamba navo, huyai kwedu tega mugwenga timbozorora zvishoma maona. Ndinozviona izvozvo zvakanyanya mazuva ose, uye kunyanya seapo mazuva angu ava kuwanda panyika. Muri kuona pandiri kukura unozvicherechedza. Muri kunzwa mufudzi wedu vari kuti amen pazviriwo zvekare. Ivo isu tinokwanisa kucherechedza kuti hatisisiri vakomana shure kwekunge tapfuura makore makumi mashanu ekuberekwa. Zvino chinofanira kuva yeimwe nguva shoma. Tinotenda zvikuru nekuda kwezvapupu zvatichangobva kunzwa. Mudzimai aiva uku kwaamai Wood nezuro apo vamwe vanhu vakauya vachibva zasi kuAlabama kune imwe nzvimbo zasi ikoko iye vaitaura pamusoro pezvinhu zvikuru izvo zvakaitwa naShe mumusangano iwoyo zvevana vadiki, zvipodzwa nezvinhu zvakasiyana nezvinhu zvakawanda kwazvo izvo ini zvangu zvaizongotora nguva refu kuti zvitaurwe. Zvadaro ndinofanira zvekare kurangarira kuti ndinotenda vamwe vavo vakandiudza kuti hanzvadzi Larson vanga vari kuno svondo mbiri nemwana mudiki. Handaimbozviziva, asi ndinotenda vakati aiva muzukuru wavo zvichida kuzokumikidzwa vachiuya naye kubva zasi kuChicago. Mudzimai wacho aiva nemutsa kwazvo kwatiri uye tinomukoshesa kwazvo, uye akaunza mwana mudiki kubva kuChicago kuzokumikidzwa apo iye ane nguva shoma kwazvo yekumuburitsa. Ndinofunga kuti akumikidzwe, asi ari kushuva kuti mwana uyu akumikidzwe kuna Ishe. Saka kana hanzvadzi Larson vakadaro apo pandiri kutaura, kana vakangounza mwana iyeye kuno kushumiro ino yekukumikidza, uye ipapo zvichida apo pavari kugadzirira, ndinoda kutaura kuti iyi ndiyo yakanga iri mharidzo yakaomesesa yandati ndamboedza kugadzirira kusvikira usiku hwapfuura. Nemuvhiki rose ndaienda mukamuri ndichiedza kuzvitsaura shure ndadzoka kwandinenge ndadanwa nezvinhu kuti ndiedze kuwana chimwe chinhu mupfungwa dzangu chenguva yacho. Uye apo pandaiti ndaenda ndakanga ndisingakwanise kana hapana chaiva chiri mupfungwa dzangu. Uye nezuro ndakaenda mubasement ndakafunga kuti vaipisa zvakanyanyisa. Saka ndakaenda mubasement ndikagara pasi imomo, uye ndaiedza kutora bhaibheri rangu ndoverenga. Zvino ndaibva ndabatwa nehope. Zvadaro ndaibva ndasimuka ndonwa mvura ndoedza kuzvizunza, uye ndoenda panze ndofamba-famba ndogara pasitepisi. Mumwe munhu akauya nepo akandiwanikidza ndakabvisa shati yangu ndakagara pasitepisi. Vaipisa zvakanyanya vakabhabhaisa, handina kuziva kana vakabhabhaisa. Mumwe munhu aifanira kunge ari mumwe munhu wemuno muguta kana kuti aikwanisa kunge ari mumwe munhu wemuchechi akabhabhaisa kwandiri. Zvino ndakanga ndichinyatsofunga. Zvakangoitikawo kuti ndakangotarisa kwaiva nemotokari yaipfuura ndikabhabhaisa. Usiku hwapfuura ndakapinda mumotokari ndikaenda kumusoro. Takananga kuCharlestown ndichiedza kuwana chimwe chinhu. Ishe vaiita sekuti vaida kunditaurira chimwe chinhu, asi ini Satani aiedza kumira munzira yangu kundidzivisa kuti ndisazviite. Saka ndakafunga zvakanaka, kana akaita izvozvo ini ndichangoramba ndichienda mberi nokumirira. Kungoramba ndakamirira ndichigogodza pamusiwo kusvikira vavhura. Saka ipapo munguva shoma yapfuura, kana kuti tingangoita chinguva chidiki, 7 o'clock dzadarika mangwanani ano, ndamuka rungwanangwana chairo. Nezuro ndairwara zvishoma ndichiedza. Ndakanga ndadya chibage chisina kunyatsopindirana neni zvakangonaka, kuchipisa zvakanyanya, uye ndanga ndiri kuedza kubva pazviri. Uye zvadaro mangwanani ano dzingaite 8 o'clock zvangoitika kuti ndawana gwaro iro randikatyamadza kwazvo. Zvino ndatarisa gwaro iroro zvekare, uye zvekare ndikandikatyamadza kwazvo, uye ndaenda ndichiritevera nemurugwaro. Zvino ndichangopedza maminitsi mashoma apfuura. Saka ndinogona kudaro kuti Ishe vane mharidzo kwatiri mangwanani ano, iyo Satani anga achiedza kuidzivisa kubva kwatiri. Mungaunza mudiki pano here, hanzvadzi Larson? Mwari vave navo uye vavabatsire. Zvino ndanga ndichikuchengetai svondo yapfuura mazuva maviri, uye ndinofunga kana kuti shumiro mbiri mangwanani nemanheru, uye izvozvo zvinoita kuti zvive zvakakuomerai. Ndakanzwisisa kuti izvo vamwe venyu munofanira kufamba kuenda kure, uye mupotsa zuva rimwe rekubasa nezvimwe zvakadaro. Saka kunyange kana tiri kuzobva svondo muvhuro vhiki, ndichangozivisa shumiro yesvondo inotevera. Ishe vachida, munoona, kunze kwekunge ungano ingada kuti igare kusvika usiku. Maona izvozvo zviri hani vakawanda venyu vangani vangada kuti ive manheru ano. Ngationei kuva neshumiro manheru ano. Zvino vangade kuva nayo svondo inotevera. Simudza ruoko rwako inotevera. Ini zvangu zviri pedyosa. Mati kudii? Watanga Ben, ndine mharidzo ino yakareba mangwanani ano, asi ini ndinandizive kungoti sei, uye ndinoziva ndinobatsira kuisa mitemo yechechi. Asi imomo kana mukacherechedza, ndakati kunze kwekunge ndichitepa. Maona? Saka ino iri kutepwa. Saka zvichida zvichaedza kudzoka nguva dzose dziri mbiri manheru ano nesvondo inotevera zvadaro zvadaro kana ishe vachitendera muri kuona zvino kana mukasawana shoko vhiki rino zvadaro chiuyai svondo inotevera ndinovenga nyaya yekuti muuye kaviri saizvozvo asi ndinonzwa kuti hatichisina kunze kweimwe zvenguva shoma uye ingorangarirai kana nguva ikaramba ichifamba hatisi kuzowana mukana uyu kwenguva yakareba maona rangarirai chimwe chinhu chichaitika zvimwe mutemo uchatimisa kana kuti satani achafamba pakati penyu okuparadzanisai zvakagara zvakadaro maona chimwe chinhu chichaitika saka ngatikoshesei miniti yega yega yatinenge tiri pamwe chete saka zvino kune avo vanofanira kudzokera kudzimba dzavo manheru ano zvichaita semanheru esvondo yakapfuura ndaingova nemharidzo diki iri pfupi uye saka imi kana muchiida patepi ndizvo chokwadi tinokutumirai tepi iyoyo kana muchifanirwa kudzokera kumba hatisi ndiri kuzoparidza manheru ano kana ishe vachitendera ndaiva nechinyorwa nezuro kana kuti marimwe zuro mharidzo diki yandakanga ndanyora kubva pakurangarira chimwe chinhu uye ndeyenguva yakareba pane mharidzo mbiri zvakadaro zvakaita sekuva pakati imwe yadzo ndeyekuti chirongo chiri kubvinza kana kuti kudyara kumhepo kuchikohwa chamupupuri ichingova mharidzo yeevhangeri mangwanani ano kudzidzisa uye saka manheru ano zvichida ndichataura nezvekudyara kumhepo kuchikohwa chamupupuri kana kuti chirongo chiri kubvinza uye mangwanani ano ndinoda kuverenga kubva pazvinyorwa zvitsvene zvino uye makagara zvakanaka here itai ameni zvakanaka zvino ndinoda kuti imi mumabhaibheri enyu kuti muvhure neni kubhuku raHosea imi munoshuva kuverenga uye ngativerengei ndima shoma kubva muchitsauko 6 chebhuku raHosea muprofita uye ngatisimukei mwari vanodikanwa hatina kukodzera kutora bhuku iri mumaoko edu nekuti tinoverenga mumagwaro kuti hapana munhu kudenga kana munyika kana pasi penyika akanga akakodzera kana kunyange kukwanisa kutora bhuku kana kunyange kutarira pariri zvino pakauya mumwe akanga akaita segwayana rakanga rakabayiwa iye akatora bhuku nekuti akanga akakodzera uye akasunungura zvisimbiso zvaro uye tiri kutarisira kwaari mangwanani ano kuti azarure zvirevo izvi zvakanyorwa mubhuku nekuti iro ibhuku rerudzikinuro vose vakadzikinurwa vakanyorwa imomo dai tikawana nzvimbo yedu mangwanani ano munguva yatiri kurarama nekuti tinozvikumbira muzita rajesu amen uyai zvino uye tidzokere kuna Jehovha nekuti akabvambura asi achatipodza akarova asi achatisunga patakakuvara kana mazuva maviri apera achatigamuchira muzuva rechitatu uchatimutsa uye ticharararama pamberi pake ipapo tichaziva kana tichishingairira kuziva Jehovha kubuda kwake kwakagadzirirwa sekwemangwanani uye uchauya kwatiri semvura inonaya semvura yekunaya yekugumisira neyekutanga panyika Ephraim ndichaiteiko kwauri Judha ndichaiteiko kwauri nokuti kunaka kwenyu kwakaita segore ramangwanani uye sedova repakutanga rinoenda naizvozvo ndakavatema nevaprofita ndakavauraya nemashoko omuromo wangu uye mitongo yenyu yakaita sechiedza chinobuda nokuti ndinoda tsitsi uye kwete chibayiro uye kuziva Mwari kupfuura zvipiriso zvinopiswa asi ivo savanhu vakadarika sungano ivo vakabata nounyengeri kwandiri Gireadhi iguta ravanoita zvakaipa uye rakasvibiswa neropa uye sezvakaita mapoka amakororo anovandira munhu saizvozvo boka ravaprisita rinouraya panzira nokubvumirana uye vakaita zvinonyadzisa. Ndakaona chinhu chinonyangadza kwazvo muimba yaIsraeri. Mune upombwe hwaIsraeri. Israeri yakasvibiswa. Newewo, O Judha, iye wakatumira kukohwa kwako nenguva yandinodzosa kutapwa kwavanhu vangu. Ishe Jesu, torai kubva mune iri kubudikidza nemweya wenyu mutsvene chirevo chakatarisirwa apo patinoramba takamirira pamuri muzita raJesu. Ameni. Zvino chidzidzo changu mangwanani ano ndechekuti kucherechedza zuva rako nemharidzo yaro. Tinoona kubva pachidzidzo chesvondo yapfuura sekudzidzisa kwatakaita mutambo wehwamanda. Iye ndinoda kuti mucherechedze zvino nguva yeIsraeri muwachi yaMwari. Nhasi tiri kushanda pachidzidzo cheSunday School, icho chandinoda kuti muzive nekucherechedza nguva iyo yatiri kurarama. Tatova pedyo nekupererwa sekuona kwamuri kuita. Uye zvadaro neizvi, munofanira kuziva awa yacho chaiyo nenguva nechiratidzo nemharidzo zvamunofanira kugamuchira. Zvino sekutanga kwatakaita svondo yapfuura takanga tichitaura nezvekunoparidza pamusoro pehwamanda, hwamanda nomwe dzekupedzisira dzebhaibheri. Uye ini mandiri pachangu ndaifunga kuti dzaizozaruka sezvakangoita zvisimbiso, asi ndakacherechedza pane kuzaruka kumwe nekumwe uku paiva nechimwe chinhu chikuru kwazvo chaiitika. Uye patakaparidza mazera manomwe ekereke, uye aiva akanyatsokwana kwazvo kusvikira Mweya Mutsvene pachawo wakaburuka pakati pedu ukazvisimbisa. Ndokuzviisa pamapepa, ndokuzviendesa munyika yose, ndokuzviratidza mumwedzi mumatenga, uye ndokuzviratidza kwatiri mavhiki nemwedzi zvisati zvaitika kuti ndiyo nzira chaiyo yazvaizoitika nazvo. Zvakakwana muno mutabhanakeri akaita kuti zvizivikanwe paanopa munguva, akaita kuti zvizivikanwe pamwedzi nezuva, akaita kuti zvizivikanwe uye nepanzvimbo pane dzinyika panguva ino, akaita kuti zvizivikanwe apo utungamiri hweRoma hwakabvako ndokudzokera kuParastina, zvichiita sokuti aiva papa wokutanga kubvira kumashure. Ivo vanoti Petro aiva papa wacho. Zvino zvaiva zvinhu zvikuru kwazvo. Zvadaro tinoona tisati tasvika pazvisimbiso zvinomwe zvakavanza zvakavanzika zvose. Ini ndisiri kuziva zvandakanga ndichidhirowa pabhodhi zvemazera ekereke. Handina kana Mwari vanoziva nechiratidzo chete ndakazvidhirowa ndisingazive kuti Mwari gore nemwedzi mitatu zvaitevera vakanga vari kuzozvisimbisa mumatenga kuburikidza nemwedzi, uye vozvikanda mumapepa nhau emunyika. Ndakanga ndisingazive izvozvo. Ndakanga ndisingazive kuti paizova nekuora kwemwedzi kusinganzwisisike kuchimiririra zera rino reRaodhikiya. Zvino pamapepa nhau unongowana mazera matanhatu nekuda kwokuti chechi yeRaodhikiya yakanga yakadzikatirwa nerima dema zvachose. Uye kana maizocherechedza maitikiro azvo pamweya sekuiswa zvainge zvaitwa naMwari muchadenga, pandakazviisa pano panyika ndakasiya kanzvimbo kadiki chaiko sekuona kwamuri kuita kanongova kachiedza kadiki diki chaiko. Painge pangori paya vasanangurwa chaivo vave kuda kudanwa kubva panyika. Ndicho chikonzero ndakachiisa ipapo kuitira zera rechinomwe, asi Mwari pavakauyisa mumatenga pakanga pakasviba zvachose kureva kuti zvichida vekupedzisera adanwa kubva muzera iroro reRaodhikiya. Hatizive vanogona kuve nemharidzo pazviri. Zvinocherechedzai zvekare kumashure kwezvisimbiso zvinomwe izvo zvandakange ndisina pfungwa yekuti zvaive zvakadaro. Pano patabhanakeri ivo vakataura nezvazvo, uye vakandituma kuTucson, Arizona, ndichikutaurirai zvose zvaizoitika. Uye pane varume vakagara pano nhasi vakange variko kuti vazvione zvichiitika chaizvo izvo nenzira yazvakataurwa nayo pano kuti zvichaitika. Ngirozi nomwe dzaizouya zvadaro mapepa nhau akatakura izvozvo nemamagazini nemunyika yose denderedzwa rechiedza chisinganzwisisike riri muchimiro chepiramidi sekuchidhirowa kwandakangochiita pano uye ndikakuratidzai chakasimuka kubva painge pakamira ngirozi dziya uye chikakwira mamaira makumi matatu mudenga uye chakapa mhama mamaira makumi maviri nemanomwe kana kuti mamaira makumi maviri nemanomwe kuenda mudenga uye mamaira makumi matatu pakupa mhama ndakanganwa kuti ndezvipi zvazvaiva uye chakaonekwa nemumatunhu ese pamusoro chaipo petucson arizona pacho chaipo pazvakaitikira nguva imwe chete munoona bhaibheri mwari havasi kungo uyu haangove mumwe munhu ari kuedza kumanikidzira chimwe chinhu kwamuri asi kuzarura kwamuri mashandiro chaiwo epamweya enguva ino uye zvadaro mharidzo inotevera yakazarura zvisimbiso zvinomwe izvo zvakaisa pachena zvakavanzika zvose zvakavanzwa zvemubhaibheri dzidziso nezvimwe zvakadaro izvo zviri kurwiswa zvisina kunaka nenyika mazuva ano iri kuzvirwisa uye ichiti zvakatsveyama izvi izvo muno rimwe zuva muarizona vachidimura nekubatanidza matepi kuedza kundiita kuti nditaure zvinhu zvandisina kutaura ingorangarirai chiratidzo pamusoro pechirongwa chearizona bhaibheri rakati zvaiva zviri nani kwazvo kwauri kuti dai waiva nedombo riri pamutsipa wako uye chimwe chinhu chekuti ani naani zvake angave muparidzi kana chero hake zvaangave akabvisa shoko rimwe kubva pariri kana kuwedzera shoko rimwe chete kwariri vanhu vachiisa dudziro yavo pashoko sekupiwa kwarakaitwa vachiedza kuita kuti ritaure chimwe chinhu chandisina kutaura uye harisi shoko rangu iro ishoko rake uyo achawedzera kune kana kubvisa uye zvadaro muchiratidzo takaona vaprofita ava vachiwira pasi sekutsanangura kwandakaita kwamuri ndinotenda masvondo akati kuti apfuura zvose zvichave zvadaro ndakati ingorangarirai muri kure nazvo chero bedzi ndiri kurwisana nazvo zvadaro mwari havakwanisi kurwisana nazvo asi ngatiregei ivo vazviite ivo ndivo vacho vanopedzerana nazvo maona zvino takacherechedza svondo yapfuura paiva pane richiparidza mazuva emitambo uye paiva nemutambo wepentecost uye pakati pemutambo wepentecost nemutambo wehwamanda paiva nenguva yakareba kwazvo mazuva makumi mashanu chaiwo pakati pepentecost nemutambo wehwamanda uye mazuva makumi mashanu zvinova pentecost zvinoreva makumi mashanu kwaiva kuzunguzwa kwechisote kana kuti ingati paiunzwa zvibereko zvekutanga zvegoho uye tinoona kuti zvaiva mumufananidzo kumashure uko nezvibereko zvekutanga zvepanyama zvichimiririra zvibereko zvepakutanga zvemweya mutsvene waizodururirwa pavanhu uye tinoona kuti zvadaro kuti iwo mazuva makumi mashanu akagamuchirwa nemarudzi ayo mwari vakadana kubva kumarudzi vanhu kuitira zita ravo mutambo wepentecost uye tanga tiri kupfuura nemumutambo wepentecost uya wakareba zvino chaizvoizvo kubva pamazuva makumi mashanu panozova nemasabata manomwe chaiwo uye masabata manomwe aimiririra mazera manomwe ekereke aizodanwa munguva yemutambo wechipentecost wepentecost kudana vanhu kubva kumarudzi kuitira zita rake zvino pakupera kwemasabata manomwe aya ayo akanga aripo paifanira kuve nezuva reyananiso dzaiva hwamanda nomwe uye hwamanda nomwe dzaiva dzokudana zuva rekuchema kudzokera kuitira chibayiro kana kuti yananiso uye tinoona kuti zvadaro kuti israeri hwamanda nomwe dzaiva dzeisraeri chete uye zvadaro ndosaka vasina kunditendera kuti ndiparidze idzo hwamanda nomwe ini ndaitova ndakagadzirira kuzvizivisa ndaiva nemahoro akagadzirirwa nezvimwe zvose zvokuti tipinde mazviri kuti ndiparidze hwamanda nomwe uye ndikati pane chimwe chinhu chiri kundinetsa zvakanyanya ndakadaro takaramba tichishanda uye bhiri nesu tose tichiedza kuita kuti zvinhu zvese zvive zvakagadzirirwa kuitira vakwa chaive nemhepo inofefetera kuitira vhiki riri kuuya iri kuitira hwamanda nomwe vachiva nemazuva gumi kana mazuva masere tichiva neoditoriyamu yechikoro asi mweya mutsvene hauna kunditendera kuti ndizviite nekuda kwechimwe chikonzero uye ndakatadza kuziva kuti sei. Zvino pandakaenda mukati kuti ndinonamata, ndakaudza mudzimai ndavakuenda mukati. Uye ndakaperera ndakafuga pamberi paMwari kuti ndinamata. Uye ivo vakazarura kwandiri kuti idzo hwamanda nomwe. Dzakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu. Uye ndakanga ndakatodziparidza nenzira yezvepamweya. Maona ruoko rwaMwari. Chinhu chacho chose. Ndedze Israeri, uye takazvitora pasi pechisimbiso chechitanhatu. Imi mose munazvo kuti kutambudzwa kwemaJudha kwaiva kwakadini nguva yemarudzi yanga iri mumutambo uyu wePentecost. Hwamanda pasi dzose dzakaridzwa pasi pechisimbiso chechitanhatu, uye takazvitora svondo yakura pasi pemutambo wehwamanda. Kana imi mose muchida kuzviwana, dzaiva kuti dziitei kutora maJudha nekukurumidza kubva kumativi ose enyika kuvadzosa munyika yavo. Inofanira kuva iri ipapo. Zvino kuzarurwa kwechisimbiso pasi pechisimbiso chechitanhatu uye nepasi hwamanda nomwe dzakarira muchisimbiso chechitanhatu. Zvino mharidzo yemutumwa wechinomwe ndeyekuzarura chakavanzika chezvisimbiso, ichidana vashandi vemarudzi vepaawa yegumi neimwe kuti vagamuchire mubhadharo mumwe chete uyo wakapiwa kune vashandi vepaawa yekutanga. Maona, zvino Jesu akazvidzidzisa. Iye akati vaiva nevamwe vanhu vakaenda kunokohwa vaiva vapinzwa basi, uye pavakadaro vemangwanani-ngwanani vakagamuchira nguva kobiri pazuva. Uye zvadaro panguva dzemasikati mumwe munhu akauya ndokupinda pabasa. Uye zvadaro paawa yegumi neimwe ndiyo awa yekugumisira yezuva kuti mumwe munhu akauya ndokugamuchira mubhadharo mumwe chete uyo wavakawana paawa yekutanga yezuva, awa yekugumisira. Zvakanyatsokwana kuti vatumwa veawa yekutanga vaiva neshoko, vaiva nevhangeri, vaiva nechokwadi, vakauya pazuva rePentecost. Zvadaro pakava nezera rerima rakavavharira kunze. Zvadaro pakati pezuva Luther naWesley nevamwe vakauya. Uye zvadaro panofanira kuve nemharidzo yenguva yemanheru, uye vogamuchira chinhu chimwe chete icho chavakagamuchira pakutanga. Mharidzo yenguva yemanheru ndeyekudzoreredza zvekare, kudzosa chinhu chiya chimwe chete zvekare. Uye rangarirai chiratidzo chevhiki rapfuura, kuti apo mwenga pawakauya kuzova kufanoonekwa kwawo pakauya mwenga muiki akanaka kwazvo muchiratidzo. Zvino ini ndisingafunga nezvazvo ndakangogara ipapo ndichitarisa kunze. Zvino hapo pakauya mwenga ndakanzwa inzwi nechepadivi pangu richiti, uku ndiko kufanoonekwa kwemwenga. Uye iye akauya nepo ndakamucherechedza zvaaive ari. Aive akanaka kwazvo, ane runako, ari wechidiki, akanga achifamba achingova nenhamo sezvaaikwanisa, kwete kufora nokungofamba kwemudzimai kuti vanofamba sei zvine nyasha semudzimai. Ndiwo mafambiro aakanga achiita achiuya nekuruboshwe rwangu kurutivi urwu. Zvino handina kuzomuona. Zvadaro vakabva vanditendeutsira kurutivi rwerudyi, uye vakandiratidza chechi imwe neimwe sekuuya kwadzakanga dzaita dzichibva mumazera. Uye zvainyadzisira zvakadini. Zvino yekupedzisira raiva zera rechechi rino rekupedzisira raitungamirirwa nemuroyi, uye vakanga vakapfeka zvisina hunhu kwazvo vachitaridzika zvinonyangadza. Uye vakanga vachifora munguva yekuzvonyongoka rock and roll, uye madzimai iwayo vachizvikanda pachavo mukungozvonyongoka vakangobata chipepa chipfumbu unyengeri chipfumbu chiri pakati pechichena nechitema. Rumwe varuvara rwekunyengera. Chipfumbu hachisi chichena kana chitema, ruvara rwekunyengera. Uye nebepa rairatidzika ruvapfumbu vakaribata pamberi pavo rakaita semasiketi emaresi ari etambo bedzi dzinorembera. Vakaribata pamberi pavo, uye vasina kana kupfeka zvachose kubva muchiuno zvichikwira kumusoro. Uye vakanga vachifora kune kana nguva kana kuti kuzonyongoka, uye vachienderera mberi nemumhanzi iwoyo vachiuya. Uye ndokuti iyo ndiyo chechi. Zvino payakapfuura nepandiri, mwoyo wangu wakada kufenda. Ndakafunga kuti ndizvo zviri kuedza here kuunzwa kuna Kristu semwenga pakushingaira kwose nezvinhu izvo zvakaitwa nemunhu kuedza kuunza mwenga waKristu. Uye pambi inotaridzika zvinonyadzisira ine tsvina zvinonyangadza zvakadaro kuti ive mwenga wakristu zvakandiita kuti ndirware pamwoyo wangu zvino payaipfuura mushure mekunge iyo ichiuya pamberi pepatakanga takamira yakanga yakabata bepa pamberi payo ichizvonyongoka nekutamba uye ichizvifambisa kuenda kune rimwe divi uye zvadaro kune rimwe divi payakanga ichienda sekutamba kwechimanje-manje uko kwavanako kwezuva ranhasi ichizvishandisa pachayo mukuita usina hunhu apo payakanga ichifora handina mungava pane zvinhu izvi ndinokwanisa bedzi kutaura zvandakaona uye mwari semutongi wangu asi iyoyo yaiva chechi yaibva kuusa zvino payakanga ichipfuura kumashure kwese kwakanga kusina kufukidzwa zvachose uye zvadaro payakanga ichipfuura ndakanzwa kupera simba pamwe nekurwara zvadaro vakati mwenga achauya mukufanoonekwa zvekare uye heuno mwenga akauya kumashure kwayo mwenga anotaridzika zvimwe chete seakapfuura pakutanga zvadaro hoyo wangu wakasvetuka nemufaro kuziva kuti pachava nemwenga uye achange akagadzirwa nechinhu chimwe chete uye akapfekedzwa chinhu chimwe chete chakanga chine uya aive pamavambo iye achadanwa uye ndinoziva kuti ichocho ichokwadi kana ichocho chisiri chokwadi ipapo chiratidzo chose chandati ndambova nacho kumashure chakanga chakatsveyama uye munhu wese anoziva kuti hapana chinhu chimwe chete icho iye ati angotitaurira asi kuti chaiva chokwadi zvakaitika kungoti uye munokwanisa kuona here zvadaro utsvina wechechi yemazuva ano ichizvidana kuti chechi uye mumwe munhu akati rimwe zuva hama radel hama yangu yakakosha vakamira vakazendamira madziro necheuko zvino kuti ivo vakaiona segomararwa pamuzambiringa uye takanga tichikurukura nezvazvo mukamuri rimwe zuva uye hama radel vakanetseka pamusoro nemamiriro enguva uye nemanzwiro emweya uri mumachechi nhasi kuti watanga sei kuwira pasi vashumiri vachibva kwese kwese uye nehurukuro kunze kuno vachibvunza chii chakaitika hama branham chii chakaitika ini zvangu hama radel vakandibvunza mubvunzo wacho vari kurarama nemweya wasatani here kana kuti chii ini ndikati kwete gomararwa rinorarama nesimba remuzambiringa rinorarama nekuti muchero wemusitrus muremani unokura mumuti wemuranjisi asi iwo haubereke maranjisi kunyange uchirarama neupenyu hwahwo uye chechi yekungodanwa nezita inongova bedzi gomararwa rakadzimikirwa ichirarama pasi pezita richinamato pasi pezita rechechi katorike neprotestanti dzinongova magomararwa dzichikweva kubva musimba remuzambiringa uye zvakadaro dzichibereka muchero wezvadziri nekuti hadzina kutendeuka dzakanga dzisiri pazano repakutanga rakatemerwa ramwari ndicho chikonzero dzichifanira kuramba shoko uye dzobereka imwe mhando yemuchero muti chaiwo wechokwadi mumudzi wawo wakatemerwa kubereka maranjisi pamuti wemaranjisi jesu akati ndiri muzambiringa imi muri matavi asi kana muti iwoyo ukazongoburitsa rimwe davi rinozobereka muchero wawo wepakutanga uye panofanira kuva nekudzoreredzwa kwezvinhu zvose izvi pekupedzisira chaipo pemuzambiringa panofanira kuzova nekuuya kudzoreredzwa chiedza chemanheru kuti chiivhenekere uye nekuita kuti ive yakarurama asi iyo ichibva mumuzambiringa kwete sangano rakadzimikirwa mauri asi chibereko chepakutanga cheshoko iyo iri kuzobuda kuitira nguva yemanheru uye pachave nechiedza munguva dzemanheru zvinotora chiedza kuti chii ibvise tarisai kuti gwaro rakakwana zvakadini zuva risingazonzi masikati kana manheru muchero haugone kuibva kunze kwekunge zuva rauibvisa hazvina basa kuti unoparidza zvakadini chero chip chaunoita haugone kuibviswa haugone kuratidzwa haugone kusimbiswa kunze bedzi neuyo akati ndini chiedza chenyika shoko saka panofanira kuuya rimwe simba mweya mutsvene pachake kuzoibvisa kana kuzosimbisa kana kuratidza kana kuzoratidza izvo zvaakafanotaura kuti zvichaitika muzuva ranhasi chiedza chemanheru chinoburitsa izvozvo inguva yakadini mwenga wakapfuura nepanzvimbo imwe chete iyo yawakanga uri apo wakanga uri pakutanga asi ndakange ndakautarisa pawakanga uchitsauka uye ndichiedza kuudzosa ndichiudhonza zvino zvakawanda zvinogona kutaurwa pazvinhu izvi chezuva ratiri kurarama zvino Hosea akati muna 6:1 dzokerai kuna Ishe rangarirai iye akati vaizoparadzirwa uye vakazviitwa iye akati ivo vachadzoka kuna She mushure mekunge vanga vakapararira uye ivo vachadaro vachavasunga pavakakuvara cherechedzai dzokerai pararirai chechipiri vakabvamburwa uye vakapofomadzwa ndizvo chaizvo zvakaitika vachatipodza uye votisunga patakakuvara saEzekieri 37 mapfupa akaoma mupata uzere nemapfupa akaoma Ezekieri akazviona kudzoka kwavo zvekare zvadaro cherechedzai Hosea akati shure kwemazuva maviri ivo vaizodzoka kwavari vachatigamuchira uye votipa votimutsiridza zvino kumutsiridza hazvirevi rumuko kumutsiridza ipapo inzwi rimwe chete rinoshandiswa chero kupi zvako ndakangoritarisa rinoreva rumutsiriro ivo vachandimutsiridza shure kwemazuva maviri izvozvo zvaizova kuti muzuva rechitatu vachatimutsiridza zvekare shure kwekunge vatiparadzira nokutipofomadza nokutibvambura munoziva majudha vakapofomadzwa nekuda kwechinangwa chaicho chekuti isu tizogona kuva nekuona ivo vakabvamburwa uye vakaparadzirwa serudzi uye vakaramba mesiya wavo kuitira kuti isu tikwanise kugamuchira mesiya kuitira kuti pagova nevanhu vakadanwa kubva kumarudzi kuitira zita rake zvino murume anouya uye mudzimai otora zita remurume marudzi aya akapofomara asingakwanise kuona zita iroro Ishe Jesu Kristu murubhabhatidzo zvakangoipa kwazvo asi zvinofanira kudaro majudha vaifanira kutadza kuzviona pane mumwe chete bedzi anokwanisa kuzviona ndiye uyo akatemerwa kuzviona zvikasadaro haumbofa wakazviona majudha haana kuzviona ari mesiya wavo uye zvakadaro ivo vaya vadzidzi nevadzidzi vebhaibheri varume vefundo huru ine mukurumbira vaiverenga bhaibheri rimwe chete raunoverenga zvino shure kwekunge zvaziviswa kwatiri tinokwanisa kuzviona pachena kuti aive mesiya asi ivo havana kukwanisa kuzviona kunyange nanhasi havakwanise kuzviona ivo vakaprofitwa kuva vakapofomadzwa zvekare chechi zuva ranhasi yakaprofitwa kuva yakapofomara kuti irambe mharidzo yenguva yemanheru zvakazarurwa 3 yakataura kudaro iwe unonzwisa urombo wakasuwa cherechedzai chinhano chemwenga humwe usiku kana kuti chechi isina kusimira bofu uye isingazvizive Ishe Jesu ivaine tsitsi kwatiri bhaibheri rakati aiva asina kusimira handina kungobvira ndakazviona kusvikira iye zvino chechi yeraodhikiya yakanga isina kusimira uye apo payakaoneka mamwe manheru yakanga isina kusimira handina kuzvicherechedza uye yakanga isingazvizive tinotenda zvakadini sei ndosaka tichitenda kwazvo ndinonzwa kuti hatinyatsotenda zvakakwana nekuda kwezvinhu izvo mwari vari kuzivisa kwatiri isina kusimira zvino zviratidzo zvakati ndokundiratidza kuti iyo yakanga isina kusimira uye yakanga isingazvizive uye yakapofumara sezvo Israeri yakanga yakapofomadzwa kuitira kuti marudzi akwanise kupinda zvino marudzi apofomadzwa kuitira kuti mwenga ukwanise kutorwa uye Israeri igokwanisa kugamuchira mutambo wehwamanda zvakanyatsokwana shure kwemazuva maviri vachatimutsiridza kana kuti kutiipa rumutsiriro vachitiunza pamwe chete majudha tichitaura nezvehwamanda idzi zvino uye iye achi uye isu tichararama pamberi pechiso chake kana kuti kuva neupenyu husingaperi munoona change tiri pamberi pechiso chake bhaibheri rakati muno muna Hosea rakati uye tichararama tiri pamberi pechiso chake upenyu tava neupenyu tiri pamberi pechiso chake ndihwo upenyu hwake pachake upenyu husingaperi tova neupenyu tiri pamberi pechiso chake mudzimai anorarama mumafaro akafa iye achirarama saka isu ndokuvimbisa kuti Israeri zvekare ichazova neupenyu iri pamberi pechiso chake yanga yakafa kune chokwadi nekune mutambo wepentekosti zvinocherechedzai makanyatsongwari zvadaro kwapera mazuva maviri zvino izvozvo zvakanga zvisingareve mazuva maviri emaawa makumi maviri nemana nekuti vakava ne izvozvo zvakaitika kumashure chaiko uko mazana emakore akawanda akapfuura maona zvaireva mazuva maviri nashe shure kwezviuru zviviri zvemakore zvino munoziva kuti yava nguva yakareba zvakadini kubva panguva iyoyo ave makore mazana makumi maviri nemanomwe kubva ipapo nekuti muna Hosea hano ndemuna BC
1964
munoona kwave zvingada kudarika angaita makore mazana makumi maviri nemanomwe apfuura akati shure kwemazuva maviri muzuva rechitatu vachatimutsiridza zvekare uye votipa upenyu tiri pamberi pechiso chavo hedzo hwamanda dzenyu dzichipinda ndiyo nguva iyo yatiri kurarama zuva iro ratiri kurarama iko zvino vakanga vakaparadzirwa vakapofomadzwa vakaunganidzwa uye vava kure muzuva rechitatu muri kuzviona here vakanga vakaparadzirwa kubva kupalestina kuenda pasi rose vakanga vakapofomadzwa kuti varambe mesiya uye zvino vaunganidzwa munyika yavo vakagadzirira kuitira hwamanda kuti vacherechedze yananiso sekutaura kwakaita bhaibheri apo pavachaigamuchira uye vomuona aine mavanga ezvipikiri mushure mekunge chechi yatorwa uye ivo voti ko mavanga aya makawana kupi ivo ndokuti muimba yeshamwari dzangu uye ivo vakati ivo vaizopatsanura mhuri imwe neimwe uye vochema nokuungudza kwemazuva semhuri yakarasikirwa nemwanakomana wavo ega rangarirai kuti mutambo wehwamanda waizoita izvozvo kuungudza kuchema nekuda kwechibayiro chakaurayiwa uye vakanga vachiramba vari munyika yavo vakanga vakaparadzirwa vakapofumadzwa uye zvino vaunganidzwa uye izvi zvose zvaiva pasi pechisimbiso chechitanhatu hwamanda nomwe dzavo dzakarira kuti dzivaunganidze pamwe chete hwamanda yechitanhatu yechinomwe ndiyo hwamanda iya huru sezvatakava nazvo svondo yapfuura hwamanda yechitanhatu yakarira pasi pechisimbiso chechitanhatu sekuzarurwa kwakaita chisimbiso chedu chechitanhatu zvinhu zvose panguva imwe chete kungoti dzavo dzose dzakarira pamwe chete uku takanga tiri muzviuru zviviri zvemakore emutambo wependekosta zvino makore mazana makumi maviri nemanomwe kubva panguva iyoyo iye akati muzuva rechitatu tichaunganidzwa zvekare shure kwemazuva maviri muzuva rechitatu tichaunganidzwa zvekare uye togamuchira upenyu tiri pamberi pechiso chake muri kuona vimbiso here nguva yacho yakanyatsonyorwa pamadziro tiri kuona apo patiri kurarama zvino vari munyika yavo vakamirira mutambo wehwamanda kana kuti kucherechedzwa kweyananiso uye nekumirira kuuya kuti vacheme nekuda nekuramba kwavo panguva yekutanga iyo yavakairamba vari munyika yavo nekuda kwaizvozvo vakamirira ko ivo vose sei vari zvinhu zvose zvakanyatsoiswa munzvimbo yazvo semushumiri weevhangeri handione chimwe chinhu chete chasara asi kuenda kwemwenga uye mwenga unofanira kutorwa ivo vasati vakwanisa kucherechedza izvo zvakaitika vakanga vakasungwa vakaparadzirwa ndiri kureva kuti vakanga vakaparadzirwa vakapofomadzwa asi zvino vaunganidzwa chii chasara mwenga kuti abviswe munzira vakamirira kuenda kwemwenga kuitira kuti vaprofita vavo vemuna zvakazarurwa 11 vagovadanira kumutambo wehwamanda kuti vavaite kuti vacherechedze izvo zvavakaita rangarirai pakati chaipo pezvisimbiso izvozvo ndipo pakava chisimbiso chechitanhatu uye paiva nezviuru zana zvine makumi mana nemana vakasarudzwa vakadanwa uye pakati pehwamanda yechitanhatu neyechinomwe zvakazarurwa 11 inoonekwa ipapo chaipo yakanangana nechisimbiso chechitanhatu kuitei chii chayaifanira kuita uye izvi zvaive zviri zvichizounza zvapupu zviviri mozisi naeriya vaprofita izvo majudha vanotenda vaprofita vavo bedzi uye ivo vachauya nechiratidzo chevaprofita uye basa ravo richange riri iro remuprofita nekuti ivo vakaita izvozvo chaizvo zvichiratidza chinhu chimwe chete kuti munhu paunofa kana chiro chimwewo paunobva panyika pano unhu hwako haushanduke kana uri munyepi iko zvino uchange uri munyepi ikoko kana uri unopisa musoro pano uchange uri unopisa musoro ikoko kana uri mupokani pano uchange uri mupokani ikoko varume nemadzimai ino inguva yekuti tizvizunze uye tozvinzvera pachedu uye toona apo patimire nekuti rufu haruzvishandure ivo vakanga vaende kwemakore zviuru zviviri mozisi vemakore angada kuita mazana makumi maviri nemashanu uye eriya nekuti kubvira hotse makore mazana makumi maviri nemashanu apo eriya akanga aenda uye mozisi akanga aenda uye pano vanodzoka neunhu humwe chete uye voita zvinhu zvimwe chete rufu hapana zvarunoita kune munhu asi kushandura nzvimbo yake yekwekugara harushandure unhu hwako harushandure kutenda kwako hapana zvarunoshandura mauri asi nzvimbo yako yekwekugara saka chero zvipi izvo zviri unhu hwako mangwanani ano kana uri mupokani weshoko ramwari uchazonge uri mupokani ikoko handina basa kuti uri mutsvene zvakadini unorarama sei uye kuti unorarama zvakanaka sei hazvingakushandure nepadiki pakufa nzvimbo yepekugara yako chete uye kana usingakwanisi kugamuchira shoko rose ramwari nenzira yarakanyorwa nayo hauzokwanisa kuzviita ikoko saka usaneteke unenge usiko ikoko unofanira kurigamuchira muuzaro hwaro musimba nekusimbiswa kwaro uye nechizaruro chezvariri zvadaro unobva wava chikamu charo ishoko rake bedzi iro raachamutsa sezvaakaita shoko rake pamangwanani eester yekutanga shoko rake chete ndiro rakamuka uye neavo vakanga vafira mushoko rake vachitenda shoko rake uye vakasimbisa shoko rake cherechedzai zvino ava makore mazana makumi maviri nemanomwe apfuura cherechedzai vakanga vakaparadzirwa vakanga vakapofomadzwa uye zvino vaunganidzwa zvino chinhu chinotevera ndechekuti ivo vave kuzogamuchira upenyu uye marudzi akadanwa mwenga wagadzirira kubvutwa kwava pedyo tinogona kuzvicherechedza here izvozvo tinokwanisa kunyatsozvitenda izvozvo here inyaya yakangotaurwawo here ingano here kwatiri ndechimwe chinhu chinonzwika sechemazviro kwazvo here ndechimwe chinhu here icho isu kunze tinokwanisa kutenda kana kuti ndechimwe chinhu chiri matiri here icho chiri chikamu chedu chekuti chinopfuura upenyu kwatiri mafungiro api atigere maari mangwanani ano mutabhanakeri ino rangarirai kachave kaboka kadiki kacharigamuchira zvino vari munyika mavo vakamirira hwamanda zvino vakamirira kuenda kwemwenga mudiki kuitira kuti zvakazarurwa 11 ikwanise kuzadziswa zira rechechi rapera zvisimbiso zvakazarurwa ndizvo zvinoratidza izvo zvavakasiya muzira rechechi uye maridzo yakapiwa Israeri yava panzvimbo haleruya yakagadzirira mutambo wehwamanda oh imi varume mune dzimwe nyika umo mamuchanzwa tepi ino haungabengenuke here hama yangu kana kuti riri kukupofomadza here ungarikandira kunze here uye woridana kuti chiprofita chenhema apo iro rakasimbiswa pamberi pako chaipo nenyika nenguva nevanhu uye nemweya mutsvene wakarinyora rakasimbiswa zvose panyama pamweya pane zvinobatika zvinhu zvose zvaakataura ndokuzadziswa pamwe nekuratidzwa Israeri iri munyika yayo vakavafambisa kuenda imomo vakavatinhira imomo semakwai mumi dzakaitandanisa dzikavadzingira kwakachengeteka nyika yavo pachavo rangarirai Israeri yakavimbiswa kuropafadzwa chero bedzi iyo yaiva munyika yayo mwari havamboropafadze Israeri iri kunze kwenyika yayo Abrahamu akaenda kunze kwenyika akapiwa mhosva munhu wese anobuda munyika yacho anopiwa mhosva mwari vanogona bedzi kuropafadza Israeri kana ichigara munyika yayo uye yavamo zvino senyika uye chechi yakadanwa iyo yakangomirira kubvutwa chete kwemwenga uchitorwa kuenda zvisimbiso zvakazaruka zvakazarurwa kwatiri tinoona izvo zvavakasiya imi munoda kuitirana nharo nekupikisana pamusoro pembeu yenyoka nerubhabhatidzo rwemumvura nezvimwe zvakadaro makapofomara uye hamuzi zive mwari wenyika ino akakupofo madzai kwariri uye imi hamuzi zive ndoku saka ndava nenguwa yakadaro mangwanani ano ndichirwisana nemukumanikidzwa kuitira kuti vaprofita vavo hakwanise kuratidzwa zuva rino rokupedzisira havagone kuzviita kuburikidza nehwamanda kuburikidza nemutambo wehwamanda iye akati kuburikidza naHosea ndakatema zvinotarirai Israeri iyo yaari kutaura kwairi ndakatema kana kuti nemamwe mashoko ndakadimura ndakavadimura kuburikidza nevaprofita ndizvo zvinoita mwari kune vanhu vake iye akavadimura kubva kune dzimwe nyika dzose nei munondo wake unocheka nemativi ose shoko rake iye akavadimura nyika yake kubva kune dzimwe nyika iye akadimura nyika yake kubva kune dzimwe nyika kuburikidza nevaprofita shoko rake rakasimbiswa saizvozvo iye akadimura mwenga wake kubva kumasangano kuburikidza neshoko rake rakavimbiswa namaraki 4 muzuva rekupedzisira kudimura mwenga wake kutema kubva kune mamwe machechi ose akatema mwenga wake iye akadimura vaprofita vake kuburikidza nevaprofita vake neshoko achidimura Israeri zvipatsanurei pachanyu kubva kune vamwe vose tarisai kune apo pavaida kuitawo sevamwe vose vakauya kumuprofita Samueri iye akati ndakambotora mari yenyu here ndakambotaura kwamuri mune chero chinhu here nemuzita raishe asi kuti izvozvo zvakaitika ivo vakati kwete izvo ndizvozvo chaizvo asi tinoda mambo zvakadaro ndiyo nzira yakaitwa nayo nemachechi oh tinotenda shoko iro rakanaka asi unoziva ivo vanoti unofanira kuita izvo handina basa kuti vanoti kudii shoko rakarurama vakamirira iye akavadimura kuburikidza nevaprofita inguvai hama inguvai mushumiri muri kuona here nguva yezuva uye chiratidzo chamuri kurarama pasi pacho munokwanisa kuchinzwisisa here muri kuchiona here kwese kwese zvino hakuna rumutsiriro munhu wese ari kunyunyuta vashumiri vari kuchema ndakanga ndichiverenga rimwe remapepa akakurumbira iro rinouya pano pachechi pepa rakanaka kwazvo uye ndinoziva mupepeti waro uye ndinoziva vanhu vacho uye ivo vanhu vane umwari vakanaka kwazvo hama nehanzvadzi moe eherald of his coming rimwe remapepa akanakisa ari mumunda wekuvhangera herald of his coming asi ivo havazodhinda chero chinhu kunze kwekunge chiri pamusoro pekuti tsanya namata risa hwamanda wana vangani vanoriverenga munoziva munozviona nguva dzose tsanya namata ndizvo zvoga zvaunonzwa tsanya namata tiri kuzova nekubuda kukuru kwezuva pane chinhu chikuru chichaitika imi mose namatai hatisati tanyanyisa kunonoka nazvino sei vachiita izvozvo vanoda kubengenuka kukuru vari kuchema vari kutenda kuti vachave nekubengenuka ivo vanhu vakanaka sei zvichidaro ko chii chavakaita havana kucherechedza kupepuka kwemwenga maona nekuda kwekuva mukristu vanonzwa kudhonza kwenguva asi havana kucherechedza izvo zvakaitwa ndizvo zviri kuvaita kuti vanonzwe saizvozvo vanoziva kuti chimwe chinhu chinofanira kuitika asi munoona vari kuchitarisira kure kure uko mune ramangwana kuti chiuye apo icho takatoitika nechekare pamuri chaipo ndicho chinhu chimwe chete chavakaita mumazuva ekare ivo vaitenda muna mesiya ari kuuya vaitenda kuti paizova neanofanotungamirira mberi aiuya asi zvaiva pavari chaipo uye ivo havana kuzviziva havana kuzvicherechedza vaitenda kuti paizouya mumwe anofanoenda mberi uyo aifanoenda mberi kwamesiya asi vakadimura musoro wake uye vakauraya mesiya wavo nekuti zvakanga zvakaprofitwa kuti vaizopofomadzwa Hosea akadaro uye mweya mumwe chete uyo wakataura kuburikidza naHosea wakataura kuburikidza naJohani ukati chechi mumazuva ano ekupedzisira ichazonge isina kusimira uye iri bofu uye yaizomuburitsa kunze kwechechi vakatadza kuona zviprofita izvozvo zvichizadziswa asi vari imomo vanocherechedza kuti chimwe chinhu chinofanira kuitika havangozvinzwisise havazvicherechedzi zvakangoda kufanana nemajudha enguva dzekare raodikia Yaka performance ufumi, dzidzo, Bible, ruvengo nechechi, ruvengo, kune maridzo. Tarisai kuti, maJudha iwayo, aiva akavenga sei Johani. Tarisai kuti, aiva akavenga sei Jesu apo. Iye, aiva iye chaiye, wavaitaura kuti, vaitarisira. Ndinotenda taputisa fuse. Ndinodaro kuti, izvozvo, zvinodzima michina yekurekoda. Matepi, zvikari. Hazvidaro, zvakanaka.
They were hostile towards him.
Vaiva neruvengo kumaridzo. Chii chinoitika? Pane kubuditswa kwesimba wakawanda. Mumwe nemumwe wenyu nese uri mudziyo unobuditsa kupisa. Hapana nzira yekuchengeta chechi yakanyatsoita chaizvo zvemazuva ose mune izvozvo. Pasi penguva idzodzo. Nekuti munoona mumwe nemumwe wenyu munodziya mabtu anoita makumi mapfumbamwe nemasere pane zvinotarisirwa. Uye haungogara ipapo saizvozvo nguva dzose. Unenge uchiburitsa kupisa. Mune mhepo yakakwana muno. Iye zvino kuti muve nechando munzvimbo yose. Asi nemudziyo unoburitsa kupisa. Uchienderera mberi. Haukwanise kuzviita. Cherechedzai ruvengo. Asi zvino semaJudha ekare. Vakapofomadzwa. Ivo vari paraodhikia. Ivo havana kusimira. Vakasuwa. Vanonzwisa urombo. Uye havazvizive. Zuva rehupfumi wakawanda. Dzidziso huru. Dzefundo yeBhaibheri. Dzidzo huru. Uye zvino vava neruvengo kumharidzo. Hapana chavanoda chekuita nayo. Sezvo zvakanga zvakangoita kare pamazuva apo Jesu weNazareta aive panyika. Chikonzero vanhu muzuva raNoa vasina kupinda muareka nekuti havana kucherechedza mharidzo kana mutumwa. Ndicho chikonzero chega. Vakaparara. Imhaka yekuti havana kucherechedza nguva yavakanga vachirarama. Havana kucherechedza kuti Mwari vaizoshanda nechivi sekuvimbisa kwavakaita kuti vaizoita. Vaizoparadza vanhu kubva pachiso chenyika. Vakanga vazviprofita. Ivo vairevesa. Uye vari kurevesa nhasi zvimwe chete sezvavakaita ipapo. Asi vanhu pachinzvimbo chekuva vakanaka kuna Noa. Iye aionekwa semunhu anopengereka. Vakanga vasingamutende kuti aiva muprofita. Munoziva, Jesu, iye oga pachake, akatiudza kuti, vaiseka sei, mumazuva aNoa, vachiita jee naye, vakamudana kuti, mupengereki, nezvimwe zvakawanda. Asi, havana kucherechedza nguva yavo, havana kucherechedza zuva racho, havana kucherechedza chiratidzo, havana kucherechedza maridzo, havana kucherechedza nhume. Asi, vakamubvisa, kubva pakati pavo, vakamuseka. Jesu akati, sezvo zvaiva mumazuva aNoa neIsraeri iri munyika yayo, nezvinhu zvose zvava munzvimbo zvino, uye mharidzo iri kunyatsofamba ichipinda. Izuva ripi ratiri kurarama hama, ndepapi patiri? Vakanga vasingazive zuva. Ivo vakanga vasingazive. Ndicho chikonzero vakaripotsa nemhaka yekuti havana kuricherechedza. Vaiva vakaita sezuva. Vizhinji vakada kufanana nevanhu nhasi. Vakapofomadzwa neumboo hwesainzi neurongwa hwedzidziso nemaseminari yedzidzo yeBhaibheri. Uye zvinhu zvakavapofomadza muzuva iroro zvakaita chinhu chimwe chete nhasi. Zvakavapofomadza zvekare. Uye zvekare unyoro hwemharidzo pamwe nenhume. Noa akanga asiri wezvesainzi. Akanga asiri munhu akadzidza. Aiva murimi murombo akazvininipisa aine mharidzo iri nyore yaive yakanyanyisa kuva nyore kwazvo pane kudzidza kwavo kwepamusoro. Ndizvo zvazviri nhasi. Mwari vanogara vakaiita kuti ire nyore kuti vawane vanhu vanozotenda pamwe nekuvimba navo. Iyo yakasiyana, inongova mharidzo yakasiyana, asi Mwari mumwe chete. Zvino ndinoda kuti muitende uye kuti munzwisise kuti Mwari vakaitaura. Jesu akati ivo vakaseka muprofita wake Noa. Uye sekuseka kwavakaita muzuva iroro ndizvo zvavachaita zvekare pakuuya kwake. Vaizoita chinhu chimwe chete. Ndicho chikonzero icho. Farao akanyura mugungwa. Iye haana kumbocherechedza zuva rake. Haana kucherechedza kuti chii chakanga chichiitika. Iye akanga akanyanyobatikana mune zvebudiriro yezera rake rezvesainzi, kuvaka maguta nebasa raiitwa nenhapwa. Iye aiva zvakanyanyisa. Iye aiva akabatikana zvakanyanyisa kuti agone kucherechedza mukana waaiva nawo. Uye akaendesa nhume muprofita waMwari kunze uko murenje. iye hahana kuzvicherechedza. Ndicho chikonzero zvinhu zvakaenda nenzira yazvakaenda nayo. Hahana kuzvicherechedza, dai iye akangocherechedza shoko raMwari rakavimbiswa kune vanhu ivavo. Uye dai machechi nhasi akangocherechedza, dai machechi akangocherechedza shoko raMwari iro rakaita vimbiso ino yenguva ino kuvanhu ivo, havaizoparara. Dai America ikangogona kucherechedza bumbiro remutemo iro rayakanyora, iyo haizobvuma kubvisa mabhaibheri kubva muzvikoro, kubvisa zita raMwari kubva pamakobiri, uye yovimbisa kuzvipira pasi paMwari. Asi iyo haizvicherechedzi. Sei yakapofumara, haina kusimira, haikwanisa kucherechedza ropa revakomana vayo vakakosha, avo vakafira mumasango kuitira mukana uyu. Ivo vakanganwa, ivo ihuruva. Asi pane mumwe chete uyu anorangarira ropa rakadeurwa revaprofita mubhadharo wazvakatora kuunza vhangeri iri kwatiri nhasi, zvokuti zviuru zvakadyiwa neshumba uye zvikakandwa mumapako eshumba, zvikachekwa-chekwa nemasaha, zvikapiswa nemoto, zvikarovererwa Mwari anozvicherechedza izvozvo. Chechi yakanganga vaprofita vayo, ivo havachavada zvachose vanodaro. Asi Mwari anoziva kuti anofanira kuve navo, iye anoveza vanhu vake neshoko rake. Asi rava nechinyakare kwazvo kwavari muzuva ranhasi, ivo havari cherechedze. Ndicho chikonzero vari muchinhano chavari, ndicho chikonzero vasina kusimira, vakasuwa, vakapofumara, vachinzwisa urombo, uye vasingazvizive nokuti havacherechedze nguva iyo yatiri kurarama. Havaicherechedze. Mozisi akacherechedza zuva rake nekudanwa kwake, apo paakaona vimbiso yeshoko raMwari yezuva iroro ichisimbiswa. Iye akaziva ipapo, uye akacherechedza kuti aiva ani uye kuti chii chaaifanira kuita kubudikidza neshoko rakavimbiswa. Saka haana kutya izvo zvaitaurwa naani zvake. Iye akanga asinganyari nemharidzo yake, kunyange muprisita wese naFarao wese, zvinhu zvose, masimba ose zvaipesana naye. Asi iye akacherechedza apo paakaona chiedza chiya, shongwe yemoto iya yakarembera muchigwenzi chiya. Ndokutaura kwaari shoko rakanga rakavimbiswa rezuva iroro, uye ndokuti ndakudana kuti uende unozviita. Haana kutya kutyisidzira kukuru kwamambo. Iye akaenda zasi kuti anounza vanhu ivavo pakubuda sezvakanga zvavimbiswa neshoko raMwari. Achiona vimbiso yasimbiswa, akagadzirira vanhu kuitira kubuda kwavo. Rini? Apo paakaona vimbiso yaMwari ichisimbiswa. Rangarirai, akamhanya nedzidzo yake yeBhaibheri, akamhanya nekudzidziswa kwake. Asi apo paakaona shoko raMwari richiratidzwa, iye akariona richisimbiswa. Ndiri wandiri. Zvadaro haana kuve nehanya izvaitaurwa naani zvake. Haana kutya izvo zvaizoitwa naFarao kwaari. Haana kutya izvo zvaizoitwa nevamwe vose. Iye aingotya Mwari chete kuti akazotadza kunzwisisa Mwari, kana kuti neimwe nzira akazotadza kunzwisisa Mwari. Akanga asingatye vanhu uye kuti vaizoti kudii kana kuti vaizoitei. Iye aingotya Mwari chete mushure mekunge acherechedza kuti raiva shoko raMwari. Haana kunzwisisa kuti sei murume akaita saye aizotumwa zasi ikoko. Asi apo paakacherechedza neshoko rakasimbiswa, izvo zvazvaiva zvadaro, iye haana kutya mirayiro yamambo. Kana ukangocherechedza chete, kana isu nhasi tikangogona kucherechedza chete, Mozisi akazvicherechedza apo paakaona shoko richisimbiswa. Ndokuona kusimbiswa kuchiratidzwa, akanga atogadzirira kubuda kwevanhu. Jobho haana kumbocherechedza kuti aiva Mwari. Chero bedzi dhiabhori achikwanisa kukuita kuti utende imwe nguva kuti miedzo midiki yaunopfuura nemairi ndimwari angave ari kukuranga, ndimwari aiedza kumuratidza chimwe chinhu. Jobho haana kumbozvicherechedza kusvikira aona chiratidzo saMozisi. Apo Mozisi paakaona chiratidzo, shongwe yemoto iri mugwenzi, zvakasimbiswa. Uye apo Jobho mumubvunzo wake, kana munhu achinge afa anokwanisa kurarama zvekare here? Ndinoona muti uchifa uye worarama zvekare, ndinoona ruva richifa uye rorarama zvekare, ndiwo waiva mubvunzo wake. Asi munhu anorara pasi, iye oregedza mweya wake, anoparara hake vanakomana vake vanouya kuzochema asi iye haambozviziva oh dai maizondivanza mubwiro kusvikira hasha dzenyu dzapfuura akanga asikanzwisise kuti sei ruva raifa uye rorarama zvekare kuti shizha raizodonha sei kubva mumuti pasi uye rorara pasi uye rodzoka zvekare mupfubvudza iye akati munhu anorara pasi uye anoenda kupi ndinotenda mwari asi chii chinoitika kune munhu asi zvadaro rimwe zuva mheni yakatanga kupenya mitinhiro ikatanga kurira mweya ukauya pamuprofita zvino akaona kuuya kwemunhu uyu aikwanisa kuisa ruoko rwake pane munhu mutadzi uye namwari mutsvene zvino ndokuisa zambuko pamukaha ipapo akadanidzira ndinoziva mudzikinuri wangu anorarama kunyange honye dzemunyama dzikaparadza mutumbi uno asi zvakadaro munyama yangu ndichaona mwari akacherechedza izvo zvaiva rumuko bharamu haana kumbocherechedza mutumwa kusvikira nyurusi rataura nendimi bharamu hahana kukwanisa kucherechedza kuti mutumwa akanga akamira munzira yake muparidzi akapofomadzwa hahana kukwanisa kucherechedza kuti vaiva mwari vaiva vakamira munzira vachiedza kumudzivisa kuti arege kutengesa chipo chake nemari uye apo nyurusi parakataura neinzwi remunhu zvadaro bharamu akacherechedza kuti aiva mutumwa aiva akamira munzira yake achiedza kumudzivisa kubva pakuita zvaakanga achiita oh imi masangano makapofomadzwa kana mwari vachikwanisa kushandisa nyurusi iro risingataure kuti ritaure nomutauro uyo warisingazive kuzarura kune mushumiri kuti abuda mugwara o iye haangakwanise kushandisa munhu here kuita chinhu chimwe chete vanhu vakapofomadzwa dai ahabu akangocherechedza zuva rake angadai asina kana kumbopa mhosva kumuprofita mikaya aiva neshoko ramwari revimbiso kwaari paya ahabu paakamira ipapo zuva riya iye najehoshafati uye apo vaiva nemazana mana evaprofita kunze uko vachiprofita vachiti enda hako zvinhu zvose zvakaringana ahabu uri kurarama muchivi wakatiita sangano guru tiri vanhu vakuru tiri shumiro huru yepano patiri tiri mazana mana evaprisita vakadzidziswa kana kuti vaprofita tiri mazana mana takadzidziswa mushoko nemudzidzo yebhaibheri tinoziva zvose pamusoro paro saka zvino zvakaratidza kuti vakanga vasingazive zvose pamusoro paro murume uyu wavaiti munhu anopenga muchizvarwa chaiva kumashure kwavo eriya muprofita wechokwadi wamwari akanga aprofita zvanzi najehovha imbwa dzichananzva ropa rako ahabhu maona asi vaprisita ivavo vaprofita vakagadzirwa nevanhu vakafunga kuti vaiva nazvo zvose zvakanyatsogadzirwa zvakanaka vakati baba abrahama kana kuti baba ahabhu endai henyu ishe vanemi mune gwaro racho nekuti mwari vakapa nyika iyi kune israeri ndeye israeri endai henyu ishe vanemi oh ini zvangu asi munoziva jehoshafati uyo akanga asina kuzvivhenganisa muchivi sezvakanga zvaita ahabhu akaita maonero ezvinhu akati siyanei zvishoma akati hakuna here mumwezve iye akati tine mumwe pano asi ndinomuvenga maona chii chakanga chichiitwa namwari vaidimura vanhu vavo nemuprofita zvekare ndinomuvenga hapana zvimwe zvaanoita kunze kwekungondipomera mhosva nguva dzose uye munoziva kuti ndiri munhu mukuru ndingadai ndisina seminari iyi iri zasi kuno dai ndainge ndisiri mutendi mukuru ndine varume vakanyatsodzidziswa zvakanaka ndakavagarisa zasi uko vaine mabhuku nemabhaibheri nezvimwe zvose kudzidzisa izvi uye ndinoziva kuti ivo varume vakuru asi dai ahabhu akangocherechedza kuti muchinda iyeye aiva ani muchinda mudiki uyu anonzwisa tsitsi aitaridzika kuve asina kushonga zvakanaka mwanakomana waimura akamira ipapo akamuudza kuti zvanzi najehovha angadai asina kana kuita mhosvo inourayisa iyo yaakaita asi iye akapa mhosva kuna mikaya haana kumboita oh vanhu cherechedzai zera ramuri kurarama mariri tarisa izvo zvakaitika tarisai izvo zvakavimbiswa cherechedzai zuva ramuri kurarama dai chechi yesangano nhasi ikagona kungocherechedza kuti sei ivo vari kupiwa mhosva uye kuti nhengo dzavo dziri kutiza kubva kwavari seisraeri ichibuda kubva muijipita dai masangano akangorega kupa mhosva matepi iwayo uye ongoateerera uye iwe muparidzi uri kuteerera kutepi ino iwe teerera dai iwe ukangocherechedza nguva yauri kurarama dai iwe ukangocherechedza chiratidzo chenguva unozoona kuti sei vanhu vari kutiza kubva kumasangano iwayo mweya washe uri kudana hapana munhu anogona kuuya kwandiri Jesu akadaro kunze kwekunge baba vangu vamuzvuva uye avo vose vandakapiwa munguva dzakapfuura nababa vachauya semudzimai mudiki patsime nemuprisita vakanga vakasiyana kwazvo kunyorwa chiri pamadziro anhasi zvekare vanochiona asi havachicherechedze dai majudha akangocherechedza bedzi chiratidzo chakavimbiswa chamesiya wavo maererano nemuprofita wavo wekupedzisira maraki 3 yakati tarirai ndinotumira nhume yangu pamberi pechiso changu uye ichagadzirira nzira uye ivo vaiti vaimutarisira kuenderana kwakadini chaiko kusvikira zuva ranhasi ivo vanoti vari kutarisira chimwe chinhu kuti chiitike machechi ose ari kunamata pamwe nekutsanya uye achiti zvino ngatinamatei ngatiunganei pamwe chete tinofanira kuva nechinhu chikuru tinofanira kuti chiitike tinoziva pane chimwe chinhu chikuru chichaitika chechi inofanira kugadzirira izvo zvavari kunamatira pamusoro pazvo ndizvo zvavakanga vachinamatira pamusoro pazvo ikoko zvino hapo ndokuuya Johani Mubhabhatidzi nekuti akaramba maseminari avo nekuti akaita zvinopesana neizvo zvakadzidziswa nemadzibaba avo iye akabva murenje asina dzidzo haana kubuda koro yake yakapindurudzwa sekutaurwa kwazvinoitwa nhasi akabuda asina chibutwa chikuru chedzidzo yebhaibheri asi akauya achiziva kubudikidza nevimbiso yamwari kuti akanga ari kuzozivisa mesiya akati hamire pakati penyu zvino uye ivo vakafunga kuti aipenga nekuti haana kubva nekuzvikoro zvavo chinyorwa chakanga chiri pamadziro uye vakanga vasingazvizive ivo vaiti vaitarisira munhu akadaro kuti achauya uye aive pakati pavo chaipo uye havana kumucherechedza nyangwe ivo vakati vaimutarisira zvakangofanana nemajudha izvo zvavari mazviri semarudzi nezvavo nekuti zvakaprofitwa kuva chinhu chimwe chete chinhu chimwe chete vaiti vaimutarisira asi masangano zvino muzera reraodhikiya remarudzi anongova akapofumara sezvavaiva nekuti sei zvakaprofitwa kuti vachadaro zvinofanira kuitika dai Israeri yakagona bedzi kungocherechedza chiratidzo chayo vangadai vakaziva kuti nguva yekuuya kwemesiya yakanga yava pedyo dai vakanga vacherechedza munoziva vadzidzi vakataura izvozvo kuna Jesu sei vanyori vachitaura kuti Eriya anofanira kuuya kutanga zvino Jesu akati Eriya akatouya nechekare uye havana kumuziva iye akanga achitova pano uye vakatomuuraya nechekare vakaita chaizvo zvakataurwa negwaro kuti vaizoita dai vakangocherechedza chete kuti mupengereki uya uyo akapa mhosva zvinhu zvose zvakapetwa kaviri zvavakaita uyo akapa mhosva zvinhu zvose zvavaiita iye akati imi vanyengeri regai kutanga nyoka dziri muuswa imi chizvarwa chenyoka ndiani akakuyambirai kuti mutize hasha idzo dzichauya regai kutanga kufunga mukati menyu pachenyu tina baba Abrahamu anova baba vedu tine uzu uyo kana mumwe nekuti ndinokutaurirai mwari vanokwanisa kubva mumatombo aya kumutsa vana kuna Abrahama regai kutanga kufunga kuti mune kanzuri yepasi rose paruoko rwenyu uye kuti mune nhengo dzacho dzinopfeka zvakanakisisa kupfuura vamwe vose mwari vanokwanisa kubva kumakonze emumukoto kunze kuno kumutsa vana kuti vazadzise shoko ravo zvifeve vanongombeya nemugwagwa zvidhakwa vatambi venjuga ivo vanokwanisa kuzviita vachiri mwari masangano akapofumadzwa seIsraeri yakapofumara vose vakaprofitwa kuva vakadaro ndiri kukuratidzai zvinoenderana kusvikira ndasvika panzvimbo iyi ndandava kusvika pairi zvino vakapofumara semasangano emarudzi emuzera reraodhikiya vakapofumara nhasi sezvavakanga vakaita ipapo zera reraodhikiya rinofanira kugamuchira mharidzo maraki 4 yakati vaizodaro asi chii chavari kutarisira sangano redu richaiunza kana ikasauya kubudikidza nesu vebhaptist vepresbyterian veassemblies veones pane kana tikasaiunza iyoyo haisi yechokwadi chinhu chimwe chete chavakaita muzuva iroro uye yakauya ikaenda uye havana kuzviziva havana kuicherechedza nyangwe yakazadzisa shoko rese Jesu akati vakaita sezvakanga vakataurwa kuti vaizoita ndizvo zvimwe chete zvavachaita mwanakomana wemunhu iye aizorambwa zvinocherechedzai zvimwe chete zvino mumazuva emarudzi maererano nemagwaro akavimbiswa amaraki 4 ayo Jesu akati gwaro rese rakafemerwa uye hapana kana chidimbu charo chingatadze kuzadziswa. Hapana nzira ingatadzise gwaro kuti risazadziswe. Vose anofanira kuzadziswa. Uye Jesu akati zvaizoitika. Uye pano tinoona kuti zvakaitika. Tinozviona kudzoreredza chii mumazuva ano ekupedzisira, imi hama dzemumasangano. Teererai kudzoreredza mutambo wePentecost wepakutanga, sezvawakanga wakaita pakutanga. Saizvozvo uchadzoreredzwa hwamanda yemutambo weIsraeri isati yarira. Unofanira kudzoreredza, panofanira kuve nechimwe chinhu chinozviita. Maraki 4 yakati yaizodzoreredza kutenda kwemadzibaba kuvana, izvo zvaizoitika dai Israeri yakanga yacherechedza Mesiya wavo chiratidzo chakavimbiswa. Vangadai vasiri apo pavari nhasi dai vaive, asi sei vasina kuzviita? Zvinonzwisa tsitsi. Sei vasina kuzviita? Nekuti Mwari vakati haivaizozviita. Vangadai vanozvitenda, itai amen. Mwari vakati havaizozviita. Uye ndiMwari mumwe chete akati muzera rechechi yeRaodikia, izvi zvaizoitika. Uye hezvinoi zviri pamberi pavo, vakagona sei kuita chero chinhu kunze kwekuzviita? Dai vakangocherechedza chiratidzo chakavimbiswa chaMesiya, chiratidzo chemwanakomana wemunhu, iye akauya muzita remwanakomana wemunhu. Zvino iye aiva muzita kuburikidza nemuzera rePentecost mumweya mutsvene, mwanakomana waMwari. Zvino chinhu chinotevera imireniyamu, mwanakomana waDhavhidhi, vanakomana vatatu, Mwari mumwe chete, mumwe chete Baba, mwanakomana mweya mutsvene, Mwari mumwe chete, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waMwari, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana wemunhu, mwanakomana waMwari. NdiMwari mumwe chete nguva dzose, anongori mumahofisi matatu akasiyana emabasa. Ndizvo zviri Baba, mwanakomana nemweya mutsvene, kwete vana muMwari vatatu, asi Mwari mumwe chete mumwaka mitatu, mahofisi matatu emabasa, saBaba, mwanakomana nemweya mutsvene. Asi sanhasi kupfumadzwa netsika sezvo vakanga vakaita ipapo, vakapfumadzwa netsika havazvioni. Sei vasingazvioni? Ivo havazombozviona. Rangarirai iyoyo, izvanzi naJehovha. Moti sei muri kuzvitaura zvino? Zvimwe chete sezvakangoitwa naJohani, zvimwe chete sezvakaitwa nevamwe vose. Pane mumwe chete akanamira pano nepapo anofanira kuburitswa. Oh, makwai aMwari, inzwai inzwi raMwari. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Mudzimai wepatsime akacherechedza zuva rake kuburikidza nechiratidzo chaMesiya. Akanga ari muchimiro chakashata, akanga asingadi kuwana chekuita nemachechi ekare ayo. Maitiro aaiita vairarama nenzira yese zvayo, uye zvinhu zvavaiita iye akanga asingatende muzvinhu izvozvo. Asi iye aiziva kuti paizouya mumwe rimwe zuva muchinda mudika anonzwisa urongo kumusoro uko munzira inoenda kutsime. Akawana chinhu ichocho chaakanga ari kutsvaka apo paakatanga kuzarura kwaari chakavanzika mwoyo wake ndokumuudza chivi icho chaakanga achirarama machiri. Mudzimai akati, changamire, inocherechedza kuti imi muri muprofita. Zvino ivo vakanga vasina kumbova nemumwe kwemakore mazana mana. Akati, ndinocherechedza kuti imi muri muprofita, uye ndinoziva kuti kana Mesiya auya achaita zvinhu izvi. Iye ndokuti ndini iye. Iye akacherechedza vakanga pasisina mumwe mubvunzo. Ko, mungazviratidze sei? Zvakanga zvatoratidzwa kare. Kana Mesiya auya, izvi ndizvo zvaachaita. Zvakanaka kana iye achikwanisa kuzvicherechedza nemagwaro. Ko, isu hatingacherechedzewo here zviedza zvemanheru uye nechiratidzo chanhasi? Tinoziva kana Mesiya auya, iye achatiratidza zvinhu zvose izvi. Iye achatiudza izvi. Iye ndokuti ndini iye anotaura kwauri. Hapasisina mumwe mubvunzo zvekare. Hoyo ndokuenda. Iye akanoudza vanhu, uyai muone heuno uyu ari pano. Vakanga pasisina mubvunzo kwaari. Zvakanga zvaringana nekuti iye akacherechedza zuva raairarama mariri akaricherechedza. Ndizvo zvimwe chetewo zvakaitwa naNatanieri muHebheru mukuru, apo paakaona chiratidzo ichocho chaMesiya chakanga chakavimbiswa ipapo zvisina nebasa kuti maprisita mangani zvingani zvimwe zvose. Zvakaitei? Zvakakanganisa vaprisita kuona vanhu vachisiya machechi uye vachienda. Iye akati, kana ani naani wenyu akanopinda mumusangano wake uchadzingwa zvakuburisa kunze chaiko kwesangano. Saka ndizvo zvazviri nhasi, tichakuburisa kunze kwesangano redu kana ukapinda mumusangano wake. Munorarangarira murume bofu here? Baba naamai vakatotadza kupindura chaiko, vaitya nekuti ivo vakati chero ani zvake akaenda kunoona Jesu kana kupinda mumisangano yake vaizodzingwa. Asi murume uya bofu aikwanisa kuzviteurira pachake. Uyu aimbova bofu akange okwanisa kuona zvino. Ini uyo aimbenge ari bofu, zvino ndave kukwanisa kuona. Ini uyu akange asingazive zvinhu izvi. Izvozvo zvakaziviswa kwandiri nemweya mutsvene sunungurai masangano nekuti vari kuuya zvakadaro kana ini ndikasimudzirwa mudenga kubva panyika ndichakwevera vanhu vese kwandiri natanaeri akazvicherechedza iye aizviziva sezvakangoita umbowo hwemagwaro hwamozisi shoko rakasimbiswa mozisi aiziva kuti ndiyo yaiva vimbiso yezuva nekuti yakanga iri yemagwaro zvisinei kuti yakanga isinganzwisisike zvakadii iye akati ndiani wandingaudze ivo ndichavaudza kuti ndakaona chiedza seri kuno murenje ndingavaudze sei zvino kuti kwaiva nechiedza seri kuno uye kuti chiedza ichi chakandiudza kuti ndiende zasi uku ivo vakati zviro kwazvo mozisi ndichange ndinewe uye kwete bedzi ivo havana kuzviratidza pachavo zasi muijipita kunze bedzi nezvishamiso nezviratidzo asi apo pavakavaita kuti vose vaungane pamwe chete vakazviratidza kwavari zvekare uye ndokusimbisa shumiro yamozisi pamberi pevasanangurwa nevakadanirwa kunze apo muprofita iyeyo paakanga avadimura kubva kunyika iyoyo uye akavaunza munzvimbo zvadaro shongo yemoto yakaonekwa zvekare uye pamusoro pegomo resinai zvienzanise nanhasi
Amen.
Mwari ngavarumbidzwe. Zvinopfuura upenyu kwandiri. Zera rangu rava kutanga kufamba zvishoma nezvishoma uye ndiri kuona nguva yezvinyadzi nekushayiwa hunhu zvichitekeshera munyika nezvinhu zvadaro ndinotarisa kumashure uye ndoona izvo zvakaitika mwoyo wangu unobva wasvetuka nemufaro ndichiziva kuti mushure mechinguva tabhanakeri iyi yevhu yeugaro ichaparadzwa asi ndine imwe yakamirira ikoko ndiri kuedza kudhonza vanhu kuvakwatura kubva kune zvinhu izvi nezvinhu kuvadhonzera kunze kuvaratidza nemagwaro kuti mwari vakamira ipapo nekusimbisa mishongo yemoto iyo yakaonekwa nemazana nezviuru uye vakaita kuti itorwe kumashure nekamera nguva nenguva kuti vazviratidze vatevedzeri vakasimuka chokwadi vanofanira kuti zviitwe vatevedzeri vakasimuka muzuva ramozisi uye vakaita chinhu chimwe chete mwari vakati ndiparadzanise mozisi rega kuwanikwa uri pavari ini ndichavamedza uye nyika yakavatora uye izvo zvazviri nhasi kudzokera munyika chaimo zvirongwa zvemari nezvimwe zvose maona chiratidzo chamozisi chemagwaro iye aiva muprofita uyu mukuru wamwari akaenda zasi ikoko kunovadzikinura uye ivo vakazvicherechedza vakacherechedza chiratidzo iye aiva vimbiso yemagwaro chaiyo yakasimbiswa jesu aiva vimbiso iya yegwaro yakasimbiswa kumudzimai kana kuti iye aiva dudziro yacho jesu aiva dudziro yacho yegwaro upenyu hwake pachake waidudzira gwaro
Don't you see the message of the hour?
Hamuoni here mharidzo yenguva? Munokwanisa kucherechedza patiri here mharidzo pachayo kubva mugwaro inodudzira kwauri nguva iyo yatiri kurarama mairi ndiyo dudziro. Jesu akati kune Israeri, dai wakangoziva zuva rako imwe nguva akagara pagomo remiorivhi iye akatarisa mhiri akati Jerusarema, oh Jerusarema, akachema akatarisa pasi. Akaona kwete mune chero kuenzanisa zvichida nzira yacho humwe usiku mamwe mangwanani ndingaite 10 o'clock apo pandakaona chechi iya chipenyu zasi mumwoyo mako unonzwa mweya mutsvene uchidonhedza misodzi Jerusarema oh Jerusarema kangani ini kandingadai ndakakuvhumbamira asi iwe wakaitei iwe wakauraya vaprofita avo vandakakutumira iwe wakavaponda uye mharidzo dzakatumirwa kuchechi nhasi dzakapondwa nedzidziso dzavo dzemasangano gwaro rakapondwa nedzidziso dzavo jesu akati dai wakangoziva zuva rako asi zvava kuresa zvino nguva yapera zvakanyanya zvino saka ndizvo zvazviri nemachechi ndinotenda nemwoyo wangu wose kuti haichagona kuti idzikinurwe hazvinei nebasa nezvaunoda kufunga pamusoro pazvo iwayo maonero ako pachako aya ndeangu maona haufaniri kuva nemaonero angu asi ndinotenda kuti haichagona kuti idzikinurwe uye yanga yakadaro emakore mashanu kana matanhatu apfuura ndinorangarira munorangarira Chicago cherechedzai izvo zvakaitika kubva ipapo uye zvicherechedzei zviramba zvichiitika maona rangarirai zita rangu riri pamberi pazvo rakanamirirwa kunze uku izvanzi najehovha onai kana isina kudonha inoenderera mberi tarisai kune 1933 kuti iyo yakataura kuti madzimai aizozvibata zvakadini mumazuva ano ekupedzisira kuti yakataura kuti vanhu kuti sei Mussolini kuti aizosvika sei kumagumo ake kuti Hitler aizosvika sei kumagumo asinganzwisisike kuti zvitendwa zvitatu zvaizopinda sei mukomunizimu kuti michina yaizouya itaridzika sezai uye kuti madzimai aizopfeka sei hanzu uye kutaridzika sevarume kunyangwe sehanzu dzavo dzemukati uye nekupedzisira vozosvika pakupfeka mashizha emuonde zvakada kudaro pavari kuti mazvibatiro ekushayiwa hunhu kuti ivo vaizozvibata sei muzuva ranhasi tarisai izvo vakaita uye zviri pamberi penyu chaipo zvino dai madzimai echikristu akangogona madzimai anokudanwawo kunzi makristu vakangogona kucherechedza vakagona kucherechedza kuti mweya wekushayiwa hunhu uri pavari ndewadhiabhori unovaita kuti vadimure vhudzi ravo dhiabhori ndiye chinhu choga zvinoita zvakadaro ndizvozvo zvinopesana neshoko ramwari kwauri sezvo zvakanga zvakangoita mubindu reedheni chii chavakaita kana vakangokwanisa bedzi kucherechedza ivo vanoedza kutaura kuti oh chitaurwa chemuparidzi uye muumburuki mutsvene mudiki wekare handisi ini handisi kukutaurirai zvekuita ndiri kungotaurira kubva pashoko dai vaingokwanisa kucherechedza kuti ndidhiabhori ivo vanozviti makristu jesu akati ko mungatidana sei kuti ishe uye murega kuita zvinhu zvandinotaura kuti muite havakwanisi kuva makristu handisi mutongi wavo asi ndiri kungotaura izvo zvakataurwa neshoko ko mungatidana sei kuti ishe uye zvadaro murega kuita zvinhu zvandakataura kuti muite uye shoko rose pano chizaruro chajesu kristu ko munondidana sei kuti ishe dai vakangocherechedza kuti ndidhiabhori mweya usina hunhu wakanaka mamwe madzimai echidiki akanaka kunze uko ndinofunga ino ndiyo nzvimbo ine zvinyadzi zvakawandisa yandati ndamboona muupenyu hwangu Jeffersonville, Indiana, yemadzimai asina kusimira. Ndakanga ndiri kuHollywood, ndakanga ndiri kwese kwese, ndakanga ndiri pasi rose, uye ndikaona mhando yose yeutsvina. Ndakazviona muParis, ndakazviona muEngland, inova mukuru wadzo dzose. Ndinofunga kuti England ichazonyudzwa rimwe zuva pasi penyanza. Yakazvikodzera, marara, tsvina, kutera, iyoyo ndiyo nzvimbo yehunhu hwakahoresesa pasi rose, nzvimbo yevanhu vanopesana nemagwaro zvakanyanya. Vanoaramba vandati ndamboona muupenyu hwangu iyo yava izvozvo nekuti yakaramba chokwadi Billy Graham akati akatozotora mudzimai wake kubva mumapaki zvinhu zvepabonde zvichiitika pakati pevarume nevakadzi vakomana nevasikana kunze chaiko mupaki pachena iyo yava nzvimbo yetsvina ndizvo zvaitawo France ndizvo zvaitawo dzimwe nyika dzose uye ndizvo zvaitawo United States ichiva mutungamiriri wadzo dzese tarisai nhasi kuvaita kuti vagure vhudzi ravo vapfeke zvikabudura midhebhe vasvute fodya uye vachizvidana kuti vatende haucherechedzi here hanzvadzi kana kuti mudzimai ndinoreva ruregerero kwete hanzvadzi yangu kuita chinhu chakadaro haucherechedze here kuti ndidhiabhori asi chii semajudha ekare hamuzotendi shoko rakasimbiswa apo parinenge raratidzwa kwamuri munobatirira patsika dzenyu dzemasangano dzinoti zvakanaka munotaura nendimi munosvetuka muchikwira nokudzika munoimba muri mumweya uye modimura vhudzi renyu mungafungidzira here mukristu achiita izvozvo ndakaona madhimoni ndikaona n'anga ndikavaona vachitaura nendimi uye vodudzira nekusvetuka vachikwira nekudzika uye nekutamba mumweya nekunwa ropa kubva mudehenya remunhu uye votuka zita rajesu kristu ivo voti ndiri nhengo yechechi hareruya kubwinya kuna mwari ini iwe uri wokupi chechi ishoko uye shoko rinoti zvinonyadzisa kuti uzviite ini boka revafarise rakapofomadzwa muchitungamira vana ava vanonzwisa urombo kugehena saizvozvo nekuti unotyira muhoro uye kuti unozoburitswa musangano rako kana ukatanga chimwe chinhu pamusoro paro unonyadzisa iwe iwe munyengeri nyarawo nekuda kwazvo tichiona nguva ichiswedera seizvi uye iwe wotendeuka nekuda kwetsika dzenyu uchibva pashoko ramwari wakashinga sei iwe wakapofomadzwa bhaibheri haritaure here kuti iwe wakapofomadzwa haugone kunzwisisa here kuti iwe uri bofu bhaibheri rakati wakadaro uye haude kusimira wakasuwa unonzwisa urombo uri bofu uye hauzvizive paunofunga kuti une chechi huru samuguta uye unoita izvi izvo kana zvimwe uye bhaibheri rakati uri murombo sezvaunogona kuve uye uri bofu uye achiri akamira pamusuo achiedza kukutengesera mafuta ekuzodza meso kwete kuatengesa kwauri asi kuapa kwauri uye hauagamuchiri zvinozadzisa gwaro muri kurarama zuva ripi vanhu munocherechedza nguva here munocherechedza tiratidzo here dai vaigona bedzi kungocherechedza ivo madzimai kuti ndidhiabhori ndidhiabhori asina hunhu ari muzita rechinamato iye akagara akadaro akauya kumuprofita wese akauya kune mutana wakare wese akatouya kunyange kuna jesu kristu semunhu munamati uye bhaibheri rakati iye aizova pedyo kwazvo mumazuva ekupedzisira kunyange mapendekosti uye aizonyengera vasanangurwa chaivo kubva muchechi yependekosti iyoyo dai zvaigoneka vashoma iye akadaro nekuti suo rakamanikana nenzira inheti uye asi vashoma ndivo vachaiwana nekuti sezvazvakange zvakaita mumazuva anowa umo muyamisere yakaponeswa ndizvo zvazvichange zvakaita pakuuya kwemwanakomana wemunhu fungai nezvazvo izuva ripi ratiri kurarama munocherechedza nguva here munocherechedza zuva here ndiri kutora nguva yenyu yakawanda asi ndine mamwe maminitsi mashoma maona kuvaita kuti vadimure vhudzi ravo zvakanaka vanoti chechi yedu haiteereri kune izvozvo munoziva kuti sei ivo mapofu hazvina kuipa kudimura vhudzi rako bhaibheri rinoti zvakaipa chinotova chinhu chinonyadzisa kwauri kuti udimure vhudzi rako uye wotonamata munoti zvakanaka mudzimai anofanira kufukidzwa uye bhaibheri rakati vhudzi rake ndiro chifukidzo chake kwete ngowani vhudzi rake kodai mozisi akati ndichabvisa ngowani yangu pachinzvimbo cheshangu dzangu zvingadai zvisina kushanda mwari vakati shangu uye mwari vaireva shangu ivo vakati vhudzi kwete ngowani kubwinya kuna mwari vazvifarira izvozvo ndine chokwadi mwari ngavarumbidzwe ivo vanongoreva izvo zvavanotaura rugwaro haruna dudziro yepakavanda harungorevi zvesangano renyu chete runongoreva izvo zvarunotaura uye iye ndiye mududziri woti ndinoziva mudzimai anoita zvakati handina basa nezvaunoziva ndinoziva zvakataurwa namwari nezvazvo iwe zviise paunokwana dai vaingogona kuziva chete kuti chii mudzimai dai waingogona kucherechedza chete kana kuti mukadzi kwete mudzimai ndakaona chikwangwani ndichiuya ndidzika kubva blue ball zvasi muno ndinotenda ndefifty uko imwe imba yekumira doro vakati matafura emadzimai ndakangomira ipapo ndikati hamuna kumbova nemumwe mudzimai kwaye haapinde munzvimbo yakadaro mukadzi anogona asi kwete mudzimai makacherechedza here kuwa kwenyika kwakatanga nekushayiwa hunhu kwemudzimai munoziva here kuti zvichapera nenzira imwe chete kushayiwa hunhu kwemukadzi uye chechi inomiririrwa nemudzimai chechi mudzimai kutaura pamweya saizvozvo mwenga mudzimai kutaura pamweya kushayiwa hunhu kwechechi kuitwa kwacho tarisai kune zviratidzo tarisai kune zvinhu onai zviratidzo kunyange izvo zvinopiwa namwari uye chiratidzo ichocho ndechechokwadi ndine bhaibheri rangu riri pamusoro pemwoyo wangu kunemi vanhu vari patepi ungano inokwanisa kuzviona ndakazviona mwari samasimba anoziva kuti ichocho ichokwadi handina kumbozviziva kusvikira iye zvino hapo paari akashama uye haazvizive iye akanga achingova nenguva yake huru yezvoka izvi asi mwenga uya mudiki wawakauya pakuonekwa waive wakasiyana arufa naomega dhiabhori anozviita asi semajudha ekare apo pavanoona shoko zvino jesu akati kune vake iye akataura izvi kune vadzidzi vake nzverai magwaro imi munoziva muri kushaya kunzwisisa pamusoro pangu pamwe neshumiro yangu nzverai magwaro maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi uye iwo anondipupurira iwo anokuudzai kuti mharidzo yangu chii kana musingagone kunditenda tendai mashoko acho chaiwo ayo ari kududzirwa namwari kwamuri hatisi kuzoita kuti murume uyu atitonge nevaprisita vedu pachedu nezvakadaro endererai mberi zvakaro ndizvo zvoga zvinogona kutaurwa nguva yapera zvakanyanya zvisinei maona tsika dzemasangano dzinoti zvakanaka ivo vanoteerera kune izvozvo vangatoda kunzwa imi munotenda shoko remunhu kupfuura kutenda kwamunoita shoko ramwari havacherechedzi machechi nhasi haacherechedzi timotiyo wechipiri 3 kana iwe ndiri kuona vamwe venyu muchinyora magwaro pasi zvino aya ndiwo magwaro andiri kunokora kubva paari ipo pano okuti kana chero munhu upi zvake akandibvunza pamusoro paro kana ruoko rwangu pariri ndinokwanisa kuvaratidza gwaro racho razvo maona havacherechedzi timotiyo wechipiri 3 apo iyo payakati mumazuva ekupedzisira vanhu vaizonge vaine misoro mikukutu vanokarira zvepamusoro vanoda mafaro kupfuura kuda kwavanoita mwari vaputsi vesungano vapomeri venhema vasingazvidzori uye vanozvidza avo vakanaka mwenga munoona vane chimiro cheumwari asi vachiramba simba racho ibvai kune vakadaro nekuti iyi ndiyo mhando ichaenda kubva pane imwe imba kuenda pane imwe uye votungamirira vakadzi vakapusa vakadzi vakapusa vanotungamirirwa neruchiva rwakawanda vasingatombodzidza kana kuti vasingatombokwanisa kusvika pazivo yechokwadi kwete havaitombozviita uye havazviite mwari vakataura kudaro uye mufarisei bofu hausi kuzviona here handina kutsamwa ndiri kungorovera chipikiri mukati nekuchiita kuti chinyatsobata kunyange machechi haacherechedze izvi vakadzi havakwanise kuzvinzwisisa ivo vanofanirwa vakadzi vakapusa vanotungamirirwa neruchiva rwakawanda Hollywood mhando yose yezvinhu bvudzi rakagerwa vanopfeka zvikabudura vanozvipenda kumeso mhando yose iyi yezvinhu izvo zvisina kukodzera munoziva here kuti mukadzi anoita chikamu chakakura mumazuva ekupedzisera munoziva bhaibheri rakataura kuti avo vanopunyuka kubva mukutongwa kukuru uku vachave davi rakanaka kwazvo pamberi pashe rimwe zuva zvasvika kwazviri ishe vachida pamusoro pazvo kuitira imi madzimai ndokuitai kuti muone izvo mwari vanofunga pamusoro pemudzimai anopunyuka zvechokwadi kutongwa uku kwezuva rino vakati aizonge akanaka kwazvo ndakanzwa mudzimai rimwe zuva achiseka kune musikana boka revakadzi vakangosimira zviri pakati nepakati vane hunhu hwakaderera kupinda imbwa hadzi vachiseka mumwe muchemberi aive nedhirezi rakareba teerera kuno iwe mukadzi muiki akanjongama ane chimwe chinhu icho chausina zvaunoziva nezvacho ane chinhu iwe hautomboziva kuti zita racho nderipi iwe wakarasikirwa nawo muhudiki potse iwe hautomboziva chakanaka kubva ane chakaipa iye anoziva iye ane chimwe chinhu chakavanzwa mumwoyo make chausina chaunoziva nezvacho iwe wakachirasa hauzombochiwani rega kuidana kuti wechinyakare nezvimwe zvakadaro saizvozvo iye anoziva chimwe chinhu icho chausina zvaunoziva nezvacho akazvivanza mumwoyo make pfuma yehunhu iwe hauzive shoko rimwe chete rawo amai vako vakakurera zvakadaro mufundisi wako akazvitendera zvinoratidza apo paakamira ndiri kuparidza nezvake ipo pano zvino maona muri kuona pamuri here machechi jesu akati rugwaro rwese urwu runofanira kuzadziswa uye rwazadziswa cherechedzai sajani najambure vakapikisawo mozisi iye achanyatsouya vamwe vacho kwete iko zvino haasi kutaura nezvemethodist baptist pano hadzime munyaya yacho maona asi sajani najambure vakapikisana namozisi naaroni saka ivo vachadaro varume vane pfungwa dzakarasika maererano nechokwadi vakatsveyamiswa muzvidzidzo uye nedzidzo dzechechi pachinzvimbo chebhaibheri uye ipapo jani najambure haikwanisa kuita chero chinhu chipi zvacho icho chaigona kuitwa namozisi munoona sajambure munoona kuenderana kuri ipapo sajani najambure vakapikisa mozisi ndizvo zvinoitwawo nevarume ava vepfungwa dzakarasika maererano nechokwadi vanochiramba havangave nacho munharaunda yavo havatoshandidzane nacho havangatove nechokuita nacho asi rakati upenzu hwavo huchazivikanwa kana mwenga iyeye achinge amira pachake uye okwira kumusoro kumatenga zvichaziviswa musanetseke samozisi paakatora vana veisraeri ndokutiza kubva muijipita uye ijipita ikanyura zvakanaka jesu akati rugwaro rwose rwakapiwa nokufemera naizvozvo kuti rugwaro rwose runofanira kuzadziswa apo iye ivo vakamubvunza vakati iwe unozviita mwari iye akati imi mumurayiro wenyu pachenyu munodana vaprofita avo vaivingwa neshoko rasho kwavari maivati vana mwari uye ndizvo zvavari akati zvino ko mungandipe mhosva sei apo pandinoti ndiri mwanakomana wamwari magwaro ese aya anopiwa nokufemera rose zvaro rinofanira kuratidzwa rose zvaro rinofanira kuzadzikiswa munoona ipapo ivo vakangopofumara kwazvo vakabatikana kwazvo neshoko remunhu kunze kwekuti vabatikane neshoko ramwari ndizvo zvinoita kuti madzimai vaite izvozvo ndizvo zvinoita kuti vaparidzi vaite izvozvo ivo vakabatikana nemubhishopi pachinzvimbo chajesu vakabatikana mazviri neravo nebhegi ravo remari ungano yakakura kuti ndingoona kana ndine mukurumbira torai vanhu vanobva mujeffersonville vari muboka duku riri pano remujeffersonville torai vanobva kunze kwejeffersonville vanobva mutabhanakeri ino mangwanani ano andaizovakana kuti uva nehafu yedhazeni vokuparidza kwavari chinombova chii iyo yakagadzirwa yevanobva munyika mose kubva kunew york kubva kumassachusetts kubva kuboston maine tennessee georgia alabama yekwakapoteredza munyika vari kuungana pamwe chete amen ndizvo zvaakataura kuchava nechiedza munguva dzingada kuita dzemanheru havagona kucherechedza chiedza chemanheru ndiro dambudziko racho iyo haingochicherechedzi yakapofumara zvakanyanyisa bhaibheri rakati yakadaro russia yakazogamuchira nzvimbo yayo munyika mune zvesainzi zvisingadarike makore angaita makumi mana apfuura munoziva apo pakauya hondo yekutanga yepasi rose havana kumbobvira havana kumboita hanya nerussia hama roy yaingova boka revasingazive vaye vahombe vekusiberia vekare ndebvu dzakazara kumeso kwavo uye vasingazive ruoko rwerudyi nerweruboshwe ndizvozvo russia asi yakacherechedza nzvimbo yayo yakatozviita kuti izadzise gwaro munoziva zviprofita zvangu sezvandakataura kuti zvichaitika kuti izvo zvese zvizoungana sei muchikomunisti zvino iyo inotungamira nyika mune zvesainzi isu tiri kumashure kwayo chaizvo dzimwe nyika dzose dziri kumashure kwayo iyo inotungamirira iri nzvimbo yayo yakangocherechedza kuti ine njerewo zvekare cherechedzai munhu ane pfungwa nhanhatu dzimwe chete dzaaiva nadzo zviuru zvitanhatu zvemakore apfuura zviuru zvitanhatu zvemakore apfuura nepfungwa dzaaive nadzo aibata imba yake yepanyika uye achishumira mwari uye zvino makore makumi manomwe nemashanu apfuura ayo munhu akabva pabhiza nengoro kusvika pakuva anofamba nechitundu museremusere sei akatsauka achibva pakutenda kwake muna mwari ndokuzvishandura kuti zvive kune pfungwa dzake nekugona kwake semunhu wenyama makacherechedza here akachirega kuvimba namwari anovimba nezvaari pachake semudzimai uyu asingatendi kuti kuna mwari zita rake rinonzi ani washington uko uyo akashandura zvese izvi zita rake rinonzi ani mare akati chero bedzi tiine mauto epasi pamwe nemauto emumvura hatiri jehovha wekare handina hanya nekuti tine chii ndijehovha kana kuti hapana chimwe kwandiri regai mauto epasi nemauto emunyanza zvinyure uye zvichadaro asi jehovha chagara aripo nekusingaperi chero bedzi ini ndiri chikamu chake uye ndiri mwanakomana wake ndichagara naye nekusingaperi kwete nekudaniwa kwangu kana nesarudzo yangu asi nesarudzo yake amen amen ndaive ndisina nechekuita nazvo iye ndiye wacho ndipe iye kana kuti ndipei rufu regai nyika dzisimuke uye dzigohwa jehovha vacharamba varipo ivo vakazviita kupfurikidza nemune ose mazera apo roma payakawa apo ijipita payakawa uye nedzimwe dzose padzakawa uye ivo anongoramba vari jehovha o hareruya ndiri kunzwa manyukunyuku ekunamata chikonzero russia yakabengenuka iyo yaifanira kudaro sezvakangoita israeri yaifanira kupinda munyika yayo mwari vakatoti naisraeri kuti idzokere kumusha kwayo kuitira hwamanda uye saka ndizvo zvakaitwa namwari kutina russia musoro uko muchikomunisti kuti iite chaizvo izvo zvakaprofitwa kuti yaizoita munhu nepfungwa dzake nhanhatu akanga achangouya nebhiza nengoro achivimba namwari mumakore makumi manomwe nemashanu ano ekupedzisira iye akarega kuvimba namwari pavakasaina bumbiro remutemo reunited states ino vakaisa mwari mune zvese zvavaiita iye zvino havachatomboiti kana musangano uye havachatombotaura zita rake ndizvozvo chaizvo ivo vanovimba nekusimukira kwesainzi dzavo ivo unyanzvi hwavo hwesainzi dzavo boka rakacheyama ndizvozvo chaizvo nyika yose yakamedzwa mukusaziva bhaibheri nyika yose yakatsauka ichibva pana mwari asi chimbofungai kubva pakati chaipo nezvose izvozvo uye chechi dzemasangano uye nezvinyadzo zvavo zvese zvemaseminari nezvimwe zvose mwari vakatora shoko revaprofita vavo vakaveza mwenga uyo anozotenda vakati ivo vaizozviita vakaveza kubva ane chinhu ichocho izvo zvavakavimbisa kuti vaizoita ivo vanovimba neuchenjeri hwavo hwevanhu sainzi dzavo dzevanhu nezvimwe zvakadaro ndokusiya mwari kunze uyo waaimbovimba naye united states yakasiya mwari kunze vakatomubvisa kubva muchikoro zvokuti vana vedu vadiki havagonekana kunzwa nezvake vakamubvisa kubva muchikoro zvino vave kuedza kumubvisa kubva pamadhora muna mwari tinovimba vari kuzozvibvisa kubva pakuzvipira kumureza nyika imwe chete iri pasi pamwari ivo vari kuzozvibvisa izvozvo maona vakaenda kumanzwiro avo nepfungwa dzavo pachavo nekuti umakore makumi manomwe nemashanu apfuura iye haana kushanduka nepadiki pose mupfungwa dzake iye achiri munhu mumwe chete mwari zvaakamusika pamavambo asi mumazuva anokupedzisira haugone kucherechedza here apo patiri uye chechi yatendeuka kubva kuna mwari kuenda kune izvozvo kuenda kune seminari neruzivo nezvimwe zvakadaro pati nzvimbo chishoko havachatovacherechedzi nemisangano yavo muzvikoro zvavo hapana kana zvachose israeri mumakore makumi maviri nemashanu apfuura yakacherechedza kuti chimwe chinhu chakavaunza kunyika yavo sezvakanga zvakavimbiswa ivo havazive kuti zvakamboitwa sei vakatambura zvinhu zvese kufira chitendero pasi padzo hwamanda asi ivo vava munyika yavo havazive kuti sei ko sei russia yakabengenuka sei nyika dzakabengenuka sei munhu akazokwanisa kubudirira apo hana muzvina sainzi makore mazana matatu apfuura muzvina sainzi wechifrench akakungurutsa bhora richimhanya nekamwe kamhanyiro nepamusoro penyika uye akaratidza nekunzvera kwesainzi kana munhu akamboita kamumhanyiro kanotyisa kemamaira makumi matatu paawa giravhiti yaizomusimudza kubva panyika zvichienderana neuremu hwake zvichienderana neuremu hwebhora zvino ari kumhanya mamaira zviuru gumi nezvinomwe paawa munoona achiri kungoedza kuramba achikwira achangozvicherechedza izvozvo munguva shoma yapfuura sei zvinofanira kunge zvakadaro hongu chechi yaisimbomira padombo rajesu kristu zvisinei nekuti mumwe munhu aiti kudii vaigara neshoko iroro mharidzo yenguva luther wesley uye zvichidzika kupfurikidza neimomo uye zvino vadzokera kumashure kune zvetsika sei yakazviita izvozvo makore makumi maviri nemashanu apfuura israeri ichangocherechedza kuti vari munyika yavo kuitira chimwe chinhu zvakaprofitwa kuti ivo vaizofanira kuunganidzwa zvekare hosiya akataura kudaro tazviverenga nguva pfuura mwari vatibatsire kuti tizvinzwisise zvakanaka panguva imwe chete mwenga acherechedza zviedza chemanheru achangotanga kucherechedza mapendekosti ane nzara atanga kucherechedza kuti masangano haana zvinhu zvavanga vachitsvaka ivo vakavhiringika pamwe nekubvaruka-bvaruka maona inguva yekucherechedza kucherechedza unofanira kucherechedza nyika yakacherechedza marudzi akacherechedza sainzi yakacherechedza dhiabhori akacherechedza kuti ino inguva yaanokwanisa kuparadza madzimai kuparadza chechi kuparadza vanhu iye akazvicherechedza uye mwari vakacherechedza kuti pane vanhu panyika avo vavakatemera kuupenyu vakacherechedza kuti ino ndiyo nguva yekutumira mharidzo yavo ivo vakazviita vanhu vakaicherechedza nguva yemwenga yakacherechedza chiedza chemanheru raisodhoma yakanga yacherechedza mazuva ayo apo payakaona vatumwa vaya vachiuya zasi ikoko sabilly graham naoral roberts zvino mumwe munhu akatsveyama muphoenix akangosimuka akati akaridza chikamu icho patepi uye akati ini ndakataura pano ini ndinofanira kubhabhatidzwa muzita rajesu akadaro uye zvadaro akati zvino munoona pano nechepano akati apo pandakanga ndichitaura nezveafrica kuti ivo vaibhabhatidza sei katatu chiso chakatarisa kumberi uye nemanhere akati ini ndakati hazviite kana mutsauko munoona haana kuzoridza tepi yese chikamu ichocho chega ndokuidimura iyoyo inotozova mhosva inokupinza mujeri ukazviita iwo matepi aya zvemazviro kwazvo anocherechedzwa zviri pasi pemutemo hapana munhu anogona kuakanganisa zviri nani kuti usazviita unosungwa nemutemo asi ko tingazviita here kwete akati varegei vakadaro mwari vakandiudza izvo zvichazoitika chingotarisai chingorambai makatarisa pane munhu iyeye maona panguva imwe chete mwenga acherechedza chiedza chemanheru dai sodhoma yainge yakacherechedza nguva yayo zvino munhu mumwe chete uyu akaisa patepu akati tarisai pano kunemi vanhu mapendekosti akati nemi mabhaptisti murume uyu muprofita wenhema william branham munoona akataura kuti ora roberts nabilly graham vaive musodhoma maona ndokudimura tepi ndizvo zvoga munoona haana kuzoenderera mberi kutaura kuti vaiva vatumwa kusodhoma kwete musodhoma vakanga varipo senhume kusodhoma munhu wese anoziva kuti ndakataura izvozvo ridza tepi yako ani nani anobvisa kana kuwedzera zvimwe chete zvichabviswa kwaari ishoko rasho rinomira rakadaro dai sodhoma yainge yakacherechedza mutumwa wayo ingadai yanga ichiri yakamira nhasi jesu akadaro dai yainge yakacherechedza zvimwe chete sekucherechedza kwakaita Abrahama. Abrahama aiziva kuti aiva nemwanakomana akavimbiswa aiuya, asi iye aiziva kuti aifanira kuva neshanduko neimwe nzira, nekuti iye akanga akwegura zvakanyanyisa uye ndizvo zvaive Sarawo zvakare. Asi apo paakaona uyo aikwanisa kunzwira pfungwa dzaSara, kumashure kwake akacherechedza nguva yaairarama. Iye akati, ishe wangu, regai ndichere mvura shoma pano uye ndigogeza tsoka dzenyu. Iwo vakadya chimedu chechingwa. Regai ndikukumbirai chibhumbirai kwechinguva chishoma. Munoona pano ESHA wangu varaguru ESHA Erohim akacherechedza kuti Mwari vaitaura naye vari munyama yemunhu. Akacherechedza chiratidzo chake uye akaropafadzwa naShe. Sodoma havana kucherechedza zuva ravo uye vakapiswa. Jesu akati, izvo zvakanga zvakaita muzuva iroro ndizvo zvazvichange zvakaita apo mwanakomana wamwari ari, kana kuti mwanakomana wemunhu paanenge achiratidzwa. Zvino chechi haina kucherechedza zuva rayo seIsraeri yakamanikidzwa kudzokera kuParastina. Iyo ichamanikidzwa kupinda mukanzuru yemachechi epasi rose. Sei haina kucherechedza nguva yayo. Vanhu, budai mairi, regai kuva vadyi vechivi chayo. Tiza neupenyu hwako, kana kuti uchabatwa nemunembo wechikara uye hauzokwanisi kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Regai uyo ane tsvina arambe aine tsvina. Regai uyo ari mutsvene kwete achazova mutsvene. Mutsvene iko zvino. Regai uyo ari mutsvene kwete akage mudzimai akagerwa vhudzi haagone kuva akadaro. Zvino izvozvo zvakanyatsokwasharara, asi ndiro gwaro. Bhaibheri rinoti iye anozvidza musoro wake uye musoro wake murume wake iye musoro wake ndiKristu. Saka anozvidza Kristu angave sei asingaremekedzi orega kuva ane tsvina. Regai uyo akagerwa vhudzi haramba akadaro. Regai murume mukadzi anopfeka zvikabudura harambe achizvipfeka. Regai uyo anorapa shoko harambe achiriramba, asi regai uyo ari mutsvene harambe ari mutsvene. Regai uyo akarurama harambe akarurama, uye shoko ramwari rakarurama. Mwanakomana wamwari akaratidzwa, ramba uri mutsvene, ramba wakarurama. Cherechedza hongu changamira mazuva asina. Chechi haina kucherechedza zuva rayo seIsraeri yadzoka munyika yayo yevimbiso. Iyo haizive kuti yakadzoka sei imomo, yakangoerekana yaiswa imomo sei. Simba renyika rakaiisa munzvimbo mayo. Zvino ndichataura chimwe chinhu. Simba renyika rakaisa Israeri munyika mayo. Simba renyika richaisa chechi mukanzuru yemachechi epasi rose, asi simba ramwari richaisa vanhu mumwenga. Nyika inomanikidzira kuenda nenzira iyi, uye nyika inomanikidzira kuenda nenzira iyo, asi Mwari anomanikidzira kuenda kumusoro. Mweya wamwari unova shoko ramwari. Shoko rangu mweya neupenyu uchaisa mwenga munzvimbo yawo, nekuti achacherechedza nzvimbo yake mushoko. Ipapo ari muna Kristu achamuisa munzvimbo yake. Hapana simba renyika richazviita izvozvo, asi simba renyika ndiro rakaendesa Israeri kunyika kwayo. Masimba enyika ekanzuru yemachechi ndiwo achaendesa sangano rega rega richipinda mairi, asi simba ramwari richasimudza mwenga kupinda mukubwinya uchibva mazviri. Oh, vanhu, cherechedzai zuva renyu sekuyambirwa kwamakaitwa naJesu, chiratidzo cheSodhoma uye chinhano chechechi muzuva ranhasi. Tarisai izvo zvaakataura muzuva ranhasi kuti zvaizoitika. Nyatsoteererai kwazviri nepedyo chiratidzo cheSodhoma chaizoitika muzuva racho. Chiratidzo chakaita saAbrahama zuva riya Sodhoma isati, uyo akadanirwa kunze. Zvinhu zvese izvo zvakaprofitwa zvichange zviri kuitika zvino. Tarisai zuva ramuri kurarama. Tazvidzokorora tikazvidzokorora. Zvino vakavimbisa kukutumirai chiedza chekudenga kuzoibvisa mbeu yeshoko iyo inodyarwa kuitira zuva ranhasi. Mbeu iri pano, mbeu iBhaibheri. Sei Jesu akataura kudaro? Shoko ndiro mbeu iyo yakadyarwa nemukushi. Uye zvino usati wava nechirimwa chipi zvacho zvisinei, kana ukadyara mbeu inofanira kuwana chiedza kuti chii ibvise mbeu iyoyo, kana kuti ichaora uye hapana chakanaka chainozoita, inoparara. Asi kana mune mbeu muvhu, ivhu kwaro nechiedza chezuva chakafanira pairi, inofanira kuibva. Uye akavimbisa kuti mumazuva ekupedzisira, munguva dzemanheru, mwanakomana aizobuda kuzoibvisa mbeu iyoyo. mbeu iri kuparidzwa mwanakomana wamwari ari kuibvisa mbeu iyoyo kuburikidza nekuisimbisa achiita kuti ibude kunze pamberi penyu uye nekuratidza kuti iyo ndechokwadi muri kuzvibata here cherechedza zuva rako ndava kuvhara zvino yava nguva zvino yekuvhara uye varaodhikiya vapfumi vakapofomara vakadzidza vaizobvisa shoko kubva pakati pavo ko vakazviita here ivo vakati vaizodaro sezvo vaprofita vekare vaitumwa kuzosimbisa shoko rakavimbiswa rezuva ravo kuitira kuti vanhu avo vaiva vakatemerwa vezuva ravo vakariona semudzimai wepatsime sanatani bhatimeyo bofu sapetro nevamwe vese vakaricherechedza iye aiva shoko iroro zvino kuburitsa kana ndikasaita mabasa ayo akavimbiswa nababa kuti ndaizoita zvadaro musanditende asi kana ndikaita mabasa kunyange musinganditende ndendai iwo mabasa iwo anokutaurirai kuti ndiri ani mazvibata here zvakanaka regai kuposa zuva rakatumirwa varume nemadzimai vemamwe mazuva vakaricherechedza vakapinda uye vaiva vakachengeteka vapentekosti oh ini zvangu kosei musingacherechedze zuva renyu cherechedzai zuva renguva yemanheru riri pano uye riri pano kuti risimbise kuuya kwakristu kukusimbisa tava kumagumo cherechedzai zuva renyu ndinoziva ndakuchengetai kwenguva yakareba dzava 12 o'clock zvino asi ndinofarira chikafu ichi uhwu upenyu ndihwo kumutenda cherechedzai zuva ramuri kurarama uye nechiratidzo chenguva onai kuti zvinhu zvose zviri papi israeri chechi iri papi kushayiwa hunhu kuri papi mwenga wakamira papi chii chasara chinhu chinotevera kutorwa kumusoro kwemwenga hongu chechi yese iri kutarisira chinhu chikuru pentekosti inoti kugwinya kuna mwari vachauya zuva iro ravari kuzoita izvi uye ravari kuzoita izvo munoona ivo vanhu vanongotaura vanototenda sezvakaita imwe nguva kayafasi akati hazvina kunaka here kuti munhu mumwe chete afe uye pane kuti nyika yese iparare iye aiva muprista mukuru bhaibheri rakadaro chiri chikonzero iye akataura izvozvo akaprofita asingazive izvo zvaaitaura asi ko akacherechedza here chokwadi chaicho chazvo kuti aipirisa mwari wacho chaiye uyu waitaura kuti aiva muprista wake mukuru ndizvo zvazviri nhasi vari kutarisa kure kune imwe nzvimbo uko imwe nguva huru ichauya handiti ndinoenda muconvention yebusinessman pamwe navo ivo vanoti kugwinya kuna mwari ivo vaparidzi vanosimuka vozungunutsa mhomho uye vachiti pari kuuya rumutsiriro rwakakura ruoko rwashe ruchange rwuri panyika uye kuti vanhu vari kuenda sei vachimhanya kunge uye havacherechedze kuti zviri pasi pehwamanda dzeisraeri sei vachizviita nekuti ivo vanhu vanopupura kuva makristu uye vasingacherechedze kunyange nakaifasi haana kuziva izvo zvaaiita uye ivo havazive kuti vari kuramba maridzo yacho chaiyo iyo yakatumirwa kwavari amen chikamu chose chegwaro takaenda nevachiri zuva nezuva uye vhiki nevhiki kusvikira chave chokwadi chisingapikiswe kana bofu risingakwanise kuchigamuchira jesu akati vasiyei vakadaro kana bofu rikatungamirira bofu vose vari vaviri vanowira mugoronga handizive kuti riini handizive kuti kupi asi ndinoziva kuti zviri kuuya munoziva ndiri kuona kuti sei satani anga asingade kuti ini ndiite izvi nezuro ndakava nemanzwiro akaipa kwazvo ndakatadza kuwana shoko kubva kuna ishe ndakaita zvose pandaiziva kuita uye ndakatadza uye mangwanani ano pandamuka ndakadya chibage nezuro uye zvakaita sekunge zvakangogara imomo mudumbu mangu ndakarwara kwazvo ndakangoshaya zvokuita ndakafunga chii chakakanganisika pano ndiri kuenda zasi uko uye handizive izvo zvandiri kuzonotaura uye ishe handisi kukwanisa kana kuwana gwaro mupfungwa dzangu kuti ndinyore pasi handisi kukwanisa kuwana kana chinhu handina kungoziva zvekuita zvadaro mushure mekunge mharidzo yatanga kuuya kwandiri satani ndokuramba achiti uri kunzwa zvakaipa kwazvo musoro wako uri kurwadza uri kurwara haukwanise kuenda zasi uko haukwanise kumira ikoko zvichange zvakaita izvi zvichange zvakaita izvo ndinorangarira imwe nguva imwe nyaya yemumwe mucogni muiki muenland iye aingova munhuwo zvake zvino vakataura kuti mambo mumwe wemadzimambo mumazuva epakutanga akanga achienda mumuzinda wake uye uyu akanga asina mumwe iye aiva neshoko raida kutumira shoko rekukasika nekuda kwemuvengi uye saka iye akati kune muchinda muiki uyu aive akamira ipapo iye akati pano tora shoko iri kurumidza kuenda kuri imwe nzvimbo uye unorayira izvi kuti zviitwe uye iye akati tora tsvimbo yangu yeumambo muruoko rwako ndiyo ichakusimbisa kuti ini watumwa kubva kwandiri zvino iye akaipfekera mukati mehanzu yake uye ndokuenda varindi kwese kwese vachimumisa munhu wese zvake achidanidzira ibva pano ndine shoko ramambo ameni ndiri mutumwa wamambo shoko rakasimbiswa ndafunga satani ibva munzira yangu ndine shoko ramambo ndinofanira kuenda imwe nguva apo pavakauraya muchinda werugare vakamuisa muguva ndokuisa chisimbiso pabwiro zvino rufu rwakamubata kwemazuva matatu neusiku asi pamangwanani eester akanga ane tsvimbo yemambo muruoko rwake ndokudanidzira ibva pano rufu ibva pano bwiro zaruka ndiri shoko ramambo ndinofanira kumuka kuti ndiratidze rumuko urwu ndiri rumuko neupenyu hareruya ndiri kunzwa zvakanaka kwazvo zvino ishoko ramambo ngatiricherechedzei shamwari nekuti takadanirwa kuzoungana pamwe chete kuitira kuridzwa kwehwamanda nekuti hwamanda yeshe icharira ipapo nguva haizovapo ivo vakaunganidza israeri mazuva matatu muzuva retatu ivo vakati vaizozviita makore zviuru zviviri nemazana manomwe apfuura muzuva retatu vakati vaizovaunganidza pamwe chete uye vakazviita vakati vaizozivisa nzira yeupenyu pezvoka izvi vakangomirira zvino kuti mwenga ubve munzira kuitira kuti ivo vagone kuuya vaprofita vaviri vaprofita vechihebheru avo vachacherechedza munorangarira ini ndakamira mukairo kuti ndiende kumusoro ikoko apo louis petrus akati hama branham kana vakazongoona izvozvo ivo vanotenda vaprofita vavo ndiri ndikati chinhu chakanaka kwandiri munoona here kuti munhu akaita sei asi munoona here nyasha dzamwari ndiri ndikati ndichaverenga testamende itsva izvi ivo akaiverenga louis akavatumira anopfuura miriyoni ikoko hama louis petrus vanobva kusweden ivo vaizoiverenga vachiuya vachikwira nekudzika zasi ikoko ivo majudha kwete seboka iri remazuva ano remajudha asi vari munyika yavo zvino ndokuuya zasi akati kana uyu ari mesiya regai timuone achiita chiratidzo chamuprofita isu tichazvitenda louis petrus akati hama branham oyo mukana mumwe munhu akandiudza kuti iwoyo waizova mukana ini ndakanyatsopinda mazviri mumwe murume akauya ndokugara ipapo hama aganbrit vakati hama branham izvozvo zvinozomutsa israeri vaunzei pamberi paro uye muratidze chiratidzo chemuprofita ivo vanozozvitenda ini ndikati ishe ndiri pano ndakagadzirira ndikasvetukira mundege ndikatora mari ndokuzvitengera tikiti ndokumira mukairi ndikati hongu ndakagadzirira mweya muchene ndokuti iyi haisi nzvimbo yako iyi haisi nguva yako munoona unozviendera pamberi pako ndakafunga ini zvangu ndauya kwese kuno ndiri kuzoenda chimwe chinhu chikati mira ipo pano rega kuenda naikoko tendeuka upinde muindia rega kuenda ikoko enda uko kuindia asi rega kuenda kunouku ndakafunga kuti sei vandakanga ndava famba kubva kuseri kwechivakwa chinogara ndege ndakati ishe jesu izvi zvinorevei zvadaro ivo vakazvizivisa kwandiri kwete murudzi vaprofita ava ndivo vacho zvinofanira kuva maringe negwaro mozisi naeriya vanofanira kuuya uye kunze kwazvo mwenga hausati wabviswa munzira nazvino uye vaprofita ivavo vachadzoka uye ivo vachaita chiratidzo chemuprofita ndiro gwaro racho ipapo zvese zvinozadzikiswa ipapo zvakakwana israeri senyika ichazvarwa nezuva rimwe chete amen zviedza zvousiku zviri kupenya pachava nechiedza munguva dzingaita dzemanheru nzira inoenda mukubwinya iwe uchaiwana zvechokwadi nemunzira yemumvura ndimo mune chiedza nhasi wakavigwa muzita rajesu rakakosha vadiki nevakuru tendeukai pazvivi zvenyu zvese mweya mutsvene zvechokwadi unozopinda zviedza zvemanheru zvauya ichocho ichokwadi kuti mwari nakristu mumwe tava panguva yekupedzisira shamwari uye zvadaro tinofunga nezverwiyo urwu rwemunyori akafemerwa apo paakati nyika dziri kupamuka aya anenge ave makore gumi nemashanu apfuura israeri iri kubengenuka zviratidzo izvo zvakafanotaurwa nevaprofita mazuva emarudzi tarisai china dzake zvino akadzara nokutyisa dzokerai o imi vakaparadzaniswa kune yenyu zuva rerudzikinuro rave pedyo mwoyo yevanu ili kukundika nekutya. Zadzwai nemweya waMwari ivai nemarambi enyu akagadziriswa akajeka tarisai kumusoro kudzikinuro wenyu rwapedzi. Ndizvo zvochaizvo vaprofita venhema vari kunyepa chokwadi chaMwari vari kuchiramba. Hachisi chokwadi ichocho here? Jesu Kristu ndiye Mwari wedu. Havazvitende izvozvo vanezvitendwa zvemhando dzakasiyana siyana nezvinhu chokwadi. Asi muprofita akati kana kuti munyori akafemerwa akati isu tichafamba neapo pakatsikwa nevaapostora. Munorangarira muchiratidzo changu ndakati kana vanhu vapauro vakapinda saka nevanguwo nekuti ndakaita chaizvo sezvaakaita ndiri kugara ndakarurama naro. Iwo mamiriyoni vakasimudza maoko avo vachiti takazorora pane izvozvo chii? Cherechedzai zuva ratiri kurarama, nguva yatiri kurarama, chiratidzo chenguva yatiri kurarama. Nguva inogona kuva yapera kupfuura zvatinofunga. Rimwe ramazuva ano regai uyo ari kunze agare ari kunze. Uyo ari mukati anofanira nekusingaperi kuramba ari mukati. Mukova uchavhara. Kana pane vamwe pano mangwanani ano vasati vafamba vachipinda nazvino, oh, muzita raJesu, vanhu vangu vanodikanwa, regai kutarisa kune muranda uyu asingazive akamira pano, asingagone kunyora kana kuverenga, asina kudzidza, asina kudzidza. Regai kutarisa pane izvozvo, asi tarisai kune shoko riri kunoratidzwa. Tarisai kune mweya mutsvene mukuru uyo anorisimbisa kuti ndere chokwadi. Tiri panguva yemanheru, nguva yapera kupfuura zvamunofunga. Regai madzimai, regai vhudzi renyu rikure. Hanzvadzi ndapota, bvisa hanzu idzo dzetsvina. Rasirai midzanga yefodya iyo kure, nekuti nguva ichauya yekuti uyo ane tsvina ngaarambe ane tsvina, uye uyo akarurama ngaarambe akarurama. Uyo ari mukati ari mukati, uyo ari kunze ari kunze. Muganhu uya mudiki uri pedyo. Kana munhu akarurama achizoponeswa nepadiki diki, ko achadini mutadzi neuyo asina umwari, uyo anoramba chokwadi? Munoziva, ko ivo vachaonekwa papi? Ngatikotamisei misoro yedu zvino muchiedza chenguva ino yatiri kurarama, chiedza chezuva iro ratiri kurarama mariri zvino. Imi vakakosha nevanodikanwa, imi munobva kumatunhu akasiyana siyana ari munyika, regai tose zvino, uye ini pamwe neni aritari ino ngatizvinzverei. Ko mweya waMwari uri mumwoyo yedu zvakadini nhasi? Rangarirai, ndiwo mweya uya usina kupomerwa usina kusvibiswa. Chero dzidziso yechechi ipi zvayo nezvinhu zvose zvapfuura zvachose, haungazova neushingi hwekuedza kuwedzera kwariri kana kubvisa kwariri. Nekuti kana ukaedza kuisa dudziro pariri pachako, chikamu chako chinobviswa mubhuku reupenyu. Uri kuedza here kutaura izvo zvisina kutaurwa nemweya? Uri kuedza here kuriita kuti riite sekunge rakataura chimwe chinhu? Kana kuti iwe unongoritora chaizvo sezvarakataura uye worisiya rakadaro? Uri kubatanidza here kudimura kutepa kuita zvinhu zvisina kunaka? Wakadaro here unoti zvakanaka, handingonzwe sekunge ndinofanira kuita izvi? Kana kuti zvichida ini ndinoziva chechi yangu hairi tendi. Iroro rinongova shoko remunhu mumwe chete pamusoro paro, munhu mumwe chete iyeye ndi Mwari. Bhaibheri pano rinoti haufaniri kugera vhudzi rako. Izvi Bhaibheri rakataura kudaro, zvichaitika kuti vakadzi vachapfeka hanzu dzakaita sedzevarume, uye kuti ivo vaizova chinyangadzo sei kuna Mwari. Kuti mweya mutsvene wakazvitaura sei nemauri mudziyo uyu wakaninipa usina kukodzera? Uyo akangova aripo akamira muzera iro mambo mukuru akati, herino guva rangu, shoko rangu, herino tsvimbo yangu waro. Tora tsvimbo yangu uye uende uye ugounza mharidzo. Ndinoziva kuti masangano akaedza kuimisa uye kuiburitsa kunze nokuidzingira kunze nokuikavira kunze nezvimwe zvose, asi nenyasha dzaMwari ndiri munzira yangu ndichidanidzira kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe nyika, kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo, kubva pane imwe chechi kuenda kune imwe. Budai mazviri, iyo haifarirwe, asi iyo ndeye chokwadi. Mungaigamuchire here mumweya wayakanyorwa nawo? Mungaigamuchire here mumweya wayakapiwa nawo? Kana wanga usati nazvino, hatina nzvimbo yekuva nearitari. Mwoyo wako ndiwo aritari. Ungasimudze ruoko rwako here woti, Mwari ivai netsitsi kwandiri, regai mweya waMwari upinde mandiri uchindipomera zvino pazvivi zvangu zvose pamwe nekushushikana, tsika dzangu dzose dzakaipa nehasha dzangu huru negakava nekurwa nekushushikana nezvinhu zvose zvandakava nazvo uye ndinoziva chimwe chinhu kuti mweya wangu hauna kunyorovera denga ndiitei munyoro ishe nguva ino yekupedzisira iyi inogona kuva mharidzo yekupedzisira yandichazonzwa ino inogona kuva nguva yekupedzisira iyo yandichazombonzwa mharidzo ndasimudza ruoko rwangu mwari yevaine tsitsi kwandiri mwari vakuropafadzei maoko akawanda zvino kwechinguva chidiki chemunamato wechinyararire kuitira imi imi masimudza maoko enyu zvinoratidza kuti muchiri kuzvida zvinoratidza kwandiri sekunge mweya uchiri kudaidza mumwe munhu mwari vanodikanwa imi munoziva zvinhu zvose uye makaita zvinhu zvese nechinangwa chezvinhu zvese nekuti vamwe vaifanira kupiwa mhosva vamwe vaitofanira kupofomadzwa vamwe semuumbi uyo akagadzira mudziyo sekutaura kwapauro mumwe ndewekukudzwa uye mumwe ndewekusakudzwa uyo wakagadzirira kusakudzwa waingovapa bedzi kuratidza uyo waizokudzwa asi hazvisi muruoko rwemuumbi here kuti aite zvaanoda hazvisi zano rakatemerwa ramwari here kudaidza uyo wavakafanoziva vakadana avo vavakadana vakavaruramisa uye avo vavakaruramisa vakavabwinyisa zvichida vamwe vavo pano nhasi vakati semudzimai uya mudiki wepatsime vari uko mutsvina vari uko mukusatenda vari uko mutsika dzevanhu dzidziso dzakagadzirwa nevanhu zvichida ndechekutanga kavati vambonzwa zvinhu izvi asi chimwe chinhu chayambira mwoyo yavo zvinoshamisa pane mazhinji maoko akawanda asimudzwa ishe regai muumbi mukuru atore mudziyo iwoyo iye zvino uye aumbe kuva mudziyo unokudzwa ndinotenda pane chimwe chikonzero ishe kana kuti vangadai vasiri kuita izvozvo vangadai vasiri kutaura izvozvo ndichiri kutenda ndichiri ndakabata kuitira ivo regai muranda wenyu akazvininipisa akumbire zvakasimba ishe regai tivakumbirire zvakasimba seuyo anomira pakati pevapenyu nevakafa semumwe uyo musodhoma aikumbirira vasodhoma budai mairi budai mairi nekukurumidza dai vauya ishe mukuzvininipisa nemukutapira kuchigaro chamwari zvino mumwoyo mavo vachiti jesu kubva nhasi zvichienda mberi muchava wangu ndinoita chitsidzo ichi pamuri pano zvino apo ndakagara pano muchigaro chino apo mweya wenyu wandirova kana wandirova pano handifaniri kuenda mberi kupfuurira ipo pano ipo pano ndipo pamasangana neni ipo pano ndipo patiri kuzozvigadzirisa ipo pano pachigaro chino chechipiri chigaro chechitatu chigaro chechishanu chero zvachingava ipo pano ndipo pazviri kuzogadziriswa nekuti pano ndipo pamandipa mhosva pano ndipo pamavimbisa kuti muchazvigadzirisa nekuti kunyange ndaizova ndakasviba uye ndiine tsvina ndichaitwa akachena sechando ndichatenda shoko renyu rese ndakagadzirira kufamba mariri kuritenda kurigamuchira uye ini zvino ndinoita izvi kuitira kurumbidzwa kwamwari ndichiziva kuti upenyu hwangu hahuna kundinakira hahuna kunakira mwari hauna kunakira vavatidzani vangu hauna kunaka kune chero chipi zvacho wakangonakira dhiabhori kuti andiite chinhu chekutambisa kuti andikandire kwese kwese zvichida kuti ndive chekutambisa chemumwe murume chekutarisa zvichida chidhori chemumwe mukadzi mwari ndiitei muranda kwamuri zviitei ishe ndinovakumikidza kwamuri zvino nemuzita rajesu kristu mwanakomana wenyu nemisoro yedu yakakotamiswa nemwoyo yedu ndiri kunzwa muponesi wangu mukuperera shamwari inogona kuva iri nguva yako yekupedzisira unokwanisa kunzwa here inzwi diki riya achidana ndiri kugona chii chaari kudana chii chiri kukudana kana ari muponesi wako shoko muponesi achidana chii chaunofanira kuita kuramba nyika uye ndotora muchinjikwa hwangu ndotevera ndotevera handina kuita hanya yerubhabhatidzo muzita rajesu ishe ndichaenda naye nemubindu ndichaenda naye kupi nemumvura nemubindu nechero kupi hako imba yemunamato muchidziva chero kupi zvako zvisarudze kuenda naye nemubindu Nishaenda. Naye. Naye. Nzira yose. Nishaenda naye. Nemukutongwa. Kwisinei. Nekuti. Shoko. Ndere chokwadi kana kuti. Church. Ndere chokwadi. Ndicha. Kwisinei nekuti. Ndiri pa chokwadi here. Kana kuti. Ivo. Bari pa chokwadi. Hana yangu. Yakanaka here. Kana kuti. Shoko ravo. Ndere chokwadi here. Iwe uri munzvimbo yekutongera zvino izvo zvandakatenda ndezvechokwadi here kana kuti shoko ravo nderechokwadi here ndinofunga kuti zvakanaka here kuva nevhudzi pfupi kupfeka zvikabudura ndinofunga kuti zvakanaka here kuva nhengo yesangano ko iye akati kudii ndichaenda naye naye nzira yose zvino uko kwano nditungamirira ndichatevera ndakasimudza maoko anguwo zvekare ishe ishe chero kupi hako maridzo inotevera inofanira kuparidzwa kupi ndemuno tadzoka here manheru ano uko kuAfrica Germany Switzerland ndekupi ko ishe uko iye chero kupi kwamunotungamirira ishe ini ndichatevera Nichaenda. Naye. Naye. Nzira yose. Zvino nemisoro yenyu ichikotamiswa. Uchaenda naye kwese kwano kutungamirira here. Uchaenda naye apo. Nguva hadzinenge dzakaderera here. Vanhu pavanenge vachitambudza, vachiseka, vachiita je. Ini ndicharamba ndinaye. Ndicharamba ndichienda. Ndicharamba ndichifamba. Pamwe nemi ishe, chero, kwa munenge muri, ndicharamba, ndakamira, ndakatendeka, uye, ndiri wechokwadi, mukupisa kwehondo, ndicharamba ndakamira, ndakatendeka, uye, ndiri wechokwadi, kana ndikawa, imi, muchandisimudza zvekare ishe, uyo, anorasikirwa neupenyu hwake, nekuda kwangu, achahuwana. Saka, ndichaenda naye, naye, kwese, zvino, Vose vanorevesa izvozvo zvichibva mumwoyo menyu ngatisimudzei maoko edu zvino nemwoyo yedu kwaari ini uko kwanonditungamirira ndichatevera uko kwanonditungamirira ndichatevera uko kwavanonditungamirira Ndichatevera. Ndichaenda naye. Naye. Nzira. Yose. Achandipa. Nyasha. Nekubwinya. Achandipa. Ishe Jesu, femera ipa mahenge chefu ayazino. Po zaivano ruwara awa, levano tambudzwa ishe. Zitei ishe, vapei kupozwa ishe, muzita ra Jesu. Uye, mugoenda neni, neni, nzira yose, murikunzwa zvakanaka zvino here, murikunzwa kuti zose zvagadzirira zvino here, Kana iye, wamana yashi, icharira, uye nguva, haizumbuvepo, ndiyo wamanda yekupedzisira, iya zvino, uye apo, mangwanani, anova, ziena na kuenda, zvinopenya, uye, rakanaka. Gati ruinde isu tese, zvino, kana wamanda yashi, ichinge yarira, tipei kii yacho. Kana wamanda yashi, ichinge yarira, uye nguva, haizumbuvepo, uye mangwanani, anova, Zienda na kuenda, rinopenya uye rakanaka. Apo, vakaponiswa venyika, vachaungana mhiri kune mamwe maombe kombe. Kana mazita odaidzwa kumusoro uko, ndichavako. Kana mazita odaidzwa kumusoro uko. Kana mazita odaidzwa kumusoro uko. Kana mazita Odaidzwa kumusoro uko. kana mazita odaidzwa kumusoro uko ndichavako. Pamangwanani iwayo anopenya asina makore, apo vakafa muna Kristo vachamuka, uye kubwinya kwerumuko rwake togoverana. Kana ipapo zvose zvoupenyu zvichinge zvapera, uye nebasa redu panyika rapera, uye mazita odaidzwa kumusoro uko ndichavako. Kana mazita odaidzwa kumusoro uko, kana mazita odaidzwa kumusoro uko, kana mazita odaidzwa kumusoro uko, kana mazita odaidzwa kumusoro uko ndichavako. Ngatisimudzei maoko edu toti, nenyasha dzenyu Ishe, nenyasha dzenyu Ishe. Zvino tiri hama nehanzvadzi muna Kristu, ngatingotendeukei tichingokwazisana nemumwe munhu ari pedyo newe, uye woti nerubatsiro rwaMwari, kana mazita odaidzwa kumusoro uko, 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 kana mazita odaidzwa kumusoro uko ndichavako. Chii chatiri kumirira kana hwamanda iyo yacho yekupedzisira Ishe ichinge yarira, uye nguva haizongo. Tinenge tatopinda muna zienda nakuenda kamwe kamwe mukubwaira kweziso, uye rakanaka. Uye zvadaro apo vakaponiswa venyika vachaungana uko kune mamwe mahombekombe. Kana mazita odaidzwa kumusoro uko ndichavako. Ngatikunyatsorwiimbei. Kana mazita odaidzwa kumusoro uko, kana mazita odaidzwa kumusoro uko, kana mazita odaidzwa kumusoro uko, kana mazita odaidzwa kumusoro uko ndichavako. Oh, ichange iri nguva huru uchingofamba hako rimwe zura, uye hepano pooneka mumwe munhu. Ndiani uyu? Amai, amen. Haisi kuzova nguva yakareba zvino, mumaminitsi anongova mashoma iwe washandurwa, uye tichasangana navo. Ipapo tobva tobvutwa pamwe chete navo kunosangana naShe muchadenga. Oh, kamwe kamwe mukubwaira kweziso, woti ava ndihama Seward haba yekare iyo yaimbova pachechi pano. Hongu, ava ndihama ndiaki, ava ndihama ningi. Nai, tarira pano, vose vakatikomberedza. Chii chiri kunetsa pano? Mumaminitsi angori mashoma ndinoziva kuti vanenge vakazviratidza kwandiri. Hakusi kuzova nenguva refu zvino ndiri kuzoshandurwa izvozvi kamwe kamwe, kamwe kamwe. Oh, hongu, uye mangwanani ova zienda nakuenda rinopenya, uye rakanaka. Makore ose asinganzwisisiki sekutaura kwaakaita Israeri wakanga wakaita segore remangwanani, mute uye kururama kwako kunopera. Uye kana zvose zvichinge zvanyangadikira muchiedza chemwanakomana uyo akazvibata zvose, amen. Zvadaro mazita anodaidzwa kumusoro uko ndichavako. Zvakanaka kusvikira manheru ano, kusvikira tionane, kusvikira tionane. Hatizive kuti inguva ipi yazvichaitika. Shamwari yakagara iri nyaya nguva yakareba, asi ichokwadi, uye zvichaitika tiri panguva yacho chaiyo zvino. Kusvikira, kusvikira tionane, kusvikira ti nenyasha dzaMwari dzinotarirana 7:30 nhasi manheru. Mwari vave nemi kusvikira tionanezve. Ngatisimukei zvino patsoka dzedu. Oh, hazvina kunakisa here izvi? Idzi ndidzo nzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu andaizochinjanisa. Izvi nechinhu chipi zvacho munoziva kuti ndinofarira kuredza zvakadini, uye nemadiro andinoita kuvhima, nekuti ndinoona Mwari kunze uko murenje. Ndinozvida, asi oh, handingazoshandura miti imwe chete yeizvi pane zviitiko zvose zvemazana emakore. Miti imwe chete yeizvi kugutsikana ikoko. Mwari, sikai mandiri rumutsiriro, regai ini ndive rumutsiriro rwacho. regai mumwe nemumwe wedu ave rumutsiriro rumutsiriro mandiri ndiite ishe kuti ndive nenzara ndiite kuti ndive nenyota tsikai mandiri ishe izvo zvinodikanwa mandiri regai ini kubva panguva ino zvichienda mberi ndive wenyu muranda akazvikumikidza zvakawedzera muranda ari nani akaropafadzwa zvakanyanya nemi anokwanisa zvakanyanya akazvininipisa zvakawedzera ane tsiyenyoro zvakawedzera anobvuma zvakanyanya kushanda anotarisa zvakanyanya kune zvinhu zvakanaka uye achikanganwa zvinhu zvakapfuura uye nezvinopesana regai ndichingaire ndakananga kunharidzano yekudana kukuru kwakristu amen ndicho chishuwo chedu handicho here zvakanaka regai kusvikira tionane nhasi manheru ngatitorei zita rajesu nesu zvino mumwe nemumwe wenyu zvino tora zita rajesu newe mwana wekusuwa nenhamo richakupa mufaro nekunyaradzwa ritore kwese kwaunoenda zita rakakosha rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga zita rakakosha rinotapira sei tariro yenyika nemufaro wedenga zvino ngatikotamisei misoro yedu tora zita rajesu newe senhoo kubva kune muteyo wose kana miedzo yakumomotera